Manheru akanaka vashamwari, mukana mukuru kuvapano manheru ano muauditorium ino kushumira kuvana vamwari kune vanorwara nevanotambudzwa pamwe nokushumira kune avo vasati vaponeswa nenzira yoruponeso uye tine urombo kuti uno ndiwo unofanira kunge uri usiku hwedu hwekupedzisira mumbuserere ino yakatsaurwa yeshumiro idzi dzinotevedzana asi zvemazvero kwazvo tinoda kutenda mumwe nomumwe wenyu nokuda kwemushandira pamwe wenyu unoshamisa nokuda kwezvose zvamatiitira muchitipa kutenda kwenyu uye nezvenyu zvose izvo zvamaita tinozvikoshesa kubva pakadzika pemwoyo wedu ziendana kuenda roga ndiro richataura kuti tinokoshesa zvakadini uye tinoda kupa kutenda kuhama yedu Cobble nokutitsigira nemari muguta rino uye pamwe nomushandira pamwe wakanaka watava nawo navo pamwe nekereke yavo uye nevanhu vavo uye tinotenda imi mose mabva kunzvimbo dzakasiyana-siyana vabva kuIndiana nemunharaunda nematunhu akapoteredza hauna kana kumboshambadzirwa kunze uko ndinofungidzira kuti makangozviwana kuburikidza nematsamba neimwe nzira kuti uchange uri pano nokuti tinoziva kuti hataizowana nzvimbo yakawanda muchechi iyoyo zvino takafunga kuti kana zvikasvika pakuipisisa zvadaro pamwe taizowana usiku humwe kana huviri tiri muauditorium zvino tinotenda nokuda kwevanhu vatendera kuti tive nenzvimbo ino manheru ano nokuti tinozvikoshesa izvozvo kuti vatizarurire nzvimbo ino kuitira shumiro dzino manheru ano esvondo kuti ishe jesu kristu vabwinyiswe tinovatenda uye zvino apo pandanga ndiri kupinda zvino munununa wangu nabhilly nevamwewo vanga vakamira kunze uku vanditaurira kuti kwanga kuine mari yakakwana inokwanirana kubhadhara zvikwereti zvose vabhadhara rendi yose yepachechi uye nepepanhau pamwe nevachengeti vechechi nemumhanzi pamwe nekushambadzira kwese kwemupepanhau nenhepfenyuro yemuredhiyo zvinhu zvose zvabhadharwa zvizere kusvikira manheru ano ndinofunga kuti vawana yakakwana nokudaro zvasiya mupiro werudo wemanheru wakasununguka kuve wangu izvozvo ndagara nguva dzose ndichiedza kuchengetedza sokuziva kwenyu zita rakanaka pane zvemari isu hatidaro uye kana pasina yakakwana yekubhadhara zvinhu zvadaro ndichaitora kubva mumupiro wangu werudo zvino mupiro werudo handaitomboutori dai ndanga ndisiri munhu murombo uye ndichifanira kurarama sezvatinongoitawo isu tose dai ndaigona kushanda pamwe nokuramba ndichiita misangano iyi munyika yose handaitombotaura nezvemupiro werudo wangu pachangu kungobhadharwa bedzi kwezvinoda mari ndizvo zvoga zvatinoda uye hazvizi kunzi muLouisville yoga ndizvozvo zvanga zviri kwese pasi rose zvino kana ndichiri kurarama uye mwari vachindibatsira zvicharamba zvakadaro kwete mari handisi kutsvaka mari ndiri kuedza kuti vanhu vatende ishe jesu kristu kuitira ruponeso rwavo pamwe nokupodzwa kwavo uye chegumi chenyu nezvimwe zvakadaro zvamakaisa musvondo rino rapfuura zvaenda kunoita saizvozvo zvino nesvondo manheru panowanzoti kana kuti usiku hwokupedzisira hwemisangano ungava upi zvavo svondo rimwe chete kana masvondo maviri mazuva gumi kana mangani vanonditorera mupiro werudo zvino kana paine imwe imomo inenge yasara inoenda yakanangana nemabasa ekunze kwenyika zvimwe kuda munyori wangu nevamwe vanochengetedza zvemari nezvimwe zvakadaro vagere muno iye zvino nemudzimai wangu nevamwe vanoziva kuti ichi ichokwadi namwari samasimba uyo ari iye mutongi wedu anoziva kuti ichokwadi zvino nokudaro tiri kukutendai nokuda kwezvose zvamakaita zvino uno zvauri iwo usiku hwekuvhara hweshumiro zvino tichatanga mangwana kuenda kuShreveport Louisiana kutangira shumiro ikoko mumunicipal auditorium shumiro inotevera ndipo paichazotangira zvino tozobvapo toenda kuDenver Colorado uko veChristian businessmen vekuDenver ndivo vanotitsigira nemari ikoko mumbuserere uye ndinotenda kuti iCivic kana kuti City Auditorium ikoko hakuna machechi ari kutsigira nemari kunze kweveChristian businessmen ivoga zvino kubva ipapo tinoenda kuEdmonton Alberta uye zvekubva ipapo kuenda muGrand Prairie British Columbia Dawson Creek kuenda kusvika kumusoro kunyika yemaEskimo zvino tinozodzoka zasi zvakare kuno tichitangira zasi kuno mumatunhu ano zvakare muna chikumi kunenge kuri uko muDes Moines Iowa zvino tinozoenda kumamethodist campgrounds paCedar Lake kuconvention ikoko uye nokuzoenda ku Pacific Northwest. Zvino kuzobvako nokuenda ku Durban, South Africa. Nguva dzino hakusi kusarudza kwangu, kuronga kwangu. Izanzi naJehovha. Zvino kwave kuenda kuAfrica, India, Palestine, Luxembourg, Frankfurt, Germany, nekuLondon, tevere kuParis, shure kwazvo tozodzoka kumusha. Zvino kubva ipapo tinofanira kuzouya munandira kana kukadzi toenda kuNew Zealand, Australia nekumabvazuva. Zvino ndichange ndakatarisira minamato kubva kuLouisville, Kentucky, kutsigira musangano uyu watiri kuendera paurongwa hwerwendo. Pane imwe nguva kana zvikaitika kuti ndadzoka kunyange mushure megore kubva nhasi, pane vazhinji vagere muno manheru ano zvichida vachange vasisipo kana ndikange ndararamiswa. Muungano yakakura zvakadai, chiuru chevanhu kana kudarika zvingavei, pachange paine vazhinji venyu vachange vaenda. Zvino ndichasangana neimi zvakare mamwe emangwanani anobwinya parumuko, apo vatsvene vakadzikinurwa vanodzoswa panyika zvakare kumireniyamu huru. Ndinotarisira kurarama zienda nakuenda risina magumo pamwe nemi muumambo hwamwari uhwo hwandakamiririra pano manheru ano. Mwari vakuropafadzei mose, uye handidi kuwana wandinosiya, madzimai maduku anoridza mumanzi uye munhu wose. Mwari vakuropafadzei. Zvino mungava wangu manheru ano, kutaura kwenguva shoma zvakare, uye handizivi nguva yatinofanira kuvhara auditorium, asi tave kutanga panguva dza8:30 zvichida ndotaura kwechidimbu cheawa. Zvino totanga mutsara wedu wekunamatira, tichinamatira vanorwara. Uye zvino imi vanhu makristu vanodikanwa pano vemulouisville, Kentucky, nejeffersonville, New Albany, rimwe remazuva ano ndichada kushambadzira musangano munyika yose. Zvino ndobva ndava nezitende guru rakaiswa kuno rinogara zviuru zvakati kuti zvevanhu. Zvinotova nerumutsiriro rwakare. Ndizvo zvandinofunga kuti ndizvo zvatinoda muLouisville, kuva nerumutsiriro rwakare rwakatumwa naMwari. Imi naMatai, kana Ishe vakatungamirira nenzira iyoyo, ndinouya. Iye zvino pane misangano miviri kana mitatu yekunamatirwa kwevarwere iri kuitwa muguta. Ndicho chikonzero tisina kuuita kunyika yose. Tangouya kuchechi yeyamakaubo, munoona. Uye hatina kuuya pano kuzova vakwikwidzi kuhama dzimwe idzi. Hatitendi mukuva vakwikwidzi kuchinamato chaJesu Kristu. Tiri hama pamwe chete, tichishandira pamwe chete pane zvose zvatinogona kuti zvigonakira umambo hwaMwari nekereke yoga yoga munhu wose. Tinogona kusiyana zvishoma pamafungiro, vashumiri, asi kwete kuvanhu. Tichiri kutenda kuti ropa raJesu Kristu rinotishamba kubva pakusarurama kwose. Tinova vanakomana nevanasikana vaMwari nokureurura zvivi zvedu pamwe nokugamuchira ropa iri, zvisinei kuti uri wekereke ipi, uye tinozvitenda nemwoyo wedu wose. Misangano yangu inogara nguva dzose iri yekuvhangera kunobatanidza vose, kana kuti inosanganisira masangano ose. Nokudaro tinovimba kuti Mwari vachakuropafadzai mose. Zvino patinenge timire kunyanya muguta kana imwe nzvimbo, hatisi pano kumiririra kupodzwa naMwari. Hatisi kana kutomboratidza zvekupodzwa naMwari. Tiri kuratidza Jesu Kristu, mwanakomana waMwari. Zvino paunoratidza Jesu Kristu, unoratidza kupodzwa naMwari, nokuti zviratidzo zvokufa kwake zvinotipa ruponiso nokupodzwa kwemiviri yedu. Uye hapana simba riri mumunhu upi zvake rinogona kupodza mumwe munhu. Kupodzwa kwakatotengwa kare paKarivhari. Uye chinhu choga chatinogona kuita kunongedzera munhu uko kune icho chipiriso chakakwana zvizere chakaitwa kamwe chete naJesu Kristu, mwanakomana waMwari. Imomo tinongotarisa torarama. Mwari vakagadzira nzira uye tinoigamuchira. Mushumiri haana munhu waaigona kuponesa, aigona chete kuparidza evhangeri kana akazodzwa nemweya mutsvene achinongedzera vanhu panzvimbo iyo yavakaponeswa. Vakaponeswa mazana gumi nemapfumbamo emakore akapfuura paKarivhari. Unofanira kuzvigamuchira semuponesi wako pachako zvino kuti uwane betsero kana pundutso kubva pakufa kwake, uye ugofadzwa nezvinhu izvo zvaakafira. Iye zvino nekupodzwa naMwari chinhu chimwe chetecho. Akakuvadzwa nokuda kwekudarika kwedu, ndokurwadziwa nokuda kwezvakaipa zvedu. Kurohwa kwakaunza rugare rwedu kwakave pamusoro pake. Nemavanga ake takapodzwa, zvose muzuva rimwe chete nemunhu mumwe chete. Hazvipatsanurike zvinofambirana zviri pedyo, chimwe pamwe nechimwe, ropa richiyerera kubva nekumusana kwake uye nerimwe raibva muronda rake rakasanganiswa pamwe chete ndokuyerera richibva nepatsoka dzake. Munoona, ndizvozvo ruponeso, kupodzwa, rugare, kugutsikana, mufaro, zvose zvatinoda murwendo rwepano panyika zvakazadzikiswa paKarivhari. Uye Mwari vachashumira kune wose achazvigamuchira pahwaro ihwohwo uye achizvitenda nemwoyo wavo wose. Zvino Mwari vakagadza mukereke vamwe vadzidzisi, vaapostori, vaprofita, zvipo zvokupodza uye mhando dzakasiyana-siyana dzezvipo. Vakazviisa mukereke kuti kereke ikwaniswe, kuisa kereke pamwe chete. Uye zvino mazuva adarika kubvira pakava neboka rokutanga ravaapostori, vaiva nezvipo zvose zvipfumbamwe zvichishanda mukereke. Munguva yechipiri vakatanga kutonhora, munguva yechitatu vakanga vatopera. Zvino ndokupinda mumakore mazana gumi nemashanu emazera Erima. Zvino ndokuzouya kuvandudzwa. Mushure mokuvandudzwa kwakauya kucheneswa. Mushure mokururamiswa kwakauya John Wesley achiparidza kucheneswa. Imomo makauya Calvin, Knox neavo vose vakauya vakapinda muchipendekosta chinazarini muzera iroro. Uye zvino tave kunyatsofamba tichipinda mune rimwe zera guru, kuuya pakubvutwa kwekereke. Uye imomo tiri kurarama munguva yekudzoreredzwa kwezvipo. Zvakagumbura makereke avo makuru akanaka akawanda. Zvakaita kuti manazarini adzoke shure zvikaita mipengo yakawanda kubva mupendekosti. Asi zvakadaro, Mwari vari kufambira mberi vachiunza kutenda kwekubvutwa kwekereke yavo. Ndizvozvo chaizvo. Saka manheru ano, ini ndakamiririra kutenda ikoko, kutenda kwakambopiwa kuvatsvene nenzira yechipo chaMwari. Zvinova izvo pakuona kwangu, zvipo nokudanwa kwete maonero angu, asi Bhaibheri rinotaura kuti zvipo nokudanwa hazvinei nokutendeuka. Hapana zvaunogona kuita pamusoro pazvo. Haukwanisi kuzviita kuti uve nemaziso ebluu apo iwe uine ebrown. Unongori zvauri nenyasha dzaMwari. Hautombokwanisi kuuya kuna Mwari kunze kunge Mwari vakudana kutanga. Haukwanisi kutsvaka Mwari kunze kunge Mwari vakutsvaka kutanga nokukudana. Hakuna munhu anokwanisa kuuya kwandiri kunze kunge Baba vangu vamukweva. Saka Mwari vari kutsvaka, Mwari vakagadza mukereke. Zvino kubvira ndiri mwana muduku akazvarirwa muno mudunhu reKentucky, zviratidzo zvinongouya kwandiri zvakangofanana nekudya kana zvimwewo hazvo. Zvinongori sokuda kwaMwari, ndivo vanozvipa, ini ndinongoita sezvavanonditaurira kuti ndiite. Zviro kwazvo ndine vasoropodzi vakawanda, ndine vanhu vakawanda vasingazvitendi, zvisinei kuti kwaitikei, vanozvipokana. Kunyange zvakadaro, ndinotarisira kuva nezvakadaro. Uye ndanga ndisina zvakadaro, ndaienda kune imwe aritari pane imwe nzvimbo ndosvikoti, Ishe vanodikanwa, chii chakakanganisika pandiri? Nokuti avo vose vanorarama zvine umwari muna Kristu Jesu vachatambudzwa. Ndizvo tinofanira kukuwana, ndizvozvo chaizvo. Saka Jesu akakuwana uye akati kana vaigona kumira muungano yake uye nokuziva vanhu zvaivanetsa uye kuti vainge vapodzwa here kana kuti kwete, zvino vakamubata nokutenda kwavo kwavo. Pai paakatendeuka akati, ndiani wandibata? Akati, kutenda kwako kwakuponesa. Zvino kubuda ropa kwako kwamira, kutenda kwako kwakupodza. Mumwe mudzimai akauya kwaari pane imwe nguva, kana kuti akanga akamira paive nemudzimai uyu pachidziva, kana kuti panonwirwa mvura patsime, tsime raJakobho. Zvino mumwe mudzimai akauya, zvino akava nehurukuro naye kwechinguvana kusvikira awana dambudziko rake. Ndokuti, enda unotora murume wako. Iye akati, handina kana. Ndokuti, ndizvozvo chaizvo, une vashanu. Iye paive pano aiziva paiva nehove yaiva nekobiri mukanwa mayo. Aiziva paive pakamira manyurusi maviri akasungirirwa apo paisangana nzira mbiri. Uye aiziva paiva nemurume ainge akatakura chirongo. Zvinhu zvakawanda izvo zvaaiziva. Akaziva Firipo paakauya kwaari kuti akanga achinamata asati auya, ari pasi pemuti, ndokuziva kuti aive murume akanaka akarurama. Asi akati nemashoko ake omene, hapana chandinogona kuita pachangu kusvikira Baba vandiratidza zvokuita. Vose vanotenda gwaro iri itai ameni. Ndizvo zviri John 5:19. Akapfuura nepaive nemhomohuri yevanhu zviuru zviviri kana zvitatu zvevanhu vaivemo, mheta makumbo, vemitezo yakamonyoroka, vakaremara, vakaoma mitezo, mapofu, vane mitezi yakaputana azere nerudo nekunzwira akafamba akafura nepane mumwe nomumwe wavo ndokupodza mumwe murume aiva nechirwere chiduku pakuratidzika kwacho handizivi aigona kunge angobatwa nefivheri yakaipa yechando pakuziva kwangu ichi akave nacho kwemakore makumi matatu nemasere chakanga chisiri kuzomukuvadza kana kumuuraya chaive chisina simba zvino akapodza murume uyu ndokufamba achienda akasiya mhombo iya irerepo zvino paakabvunzwa akati hapana chandinogona kuita ndoga asi zvandinoona baba vachiita zvino pane dzimwe nguva vanhu vanoda kuti aite dambe nazvo pavakaona kuti aive nesimba racho vakamubvunza herudhi akati ndiitireo chishamiso rega ndikuone uchiita chimwe chinhu zvino akamukumbira kuti azvitaurire oga akamira sokunge chimumumu pamberi pavaveuri vake segwai rinonyarara pamberi pavaveuri vakamoneredza chijira mumusoro wake rimwe zuva rimwe boka remasoja aisoropodza ndokumurova mumusoro vachiti zvino kana uri muprofita kana uchiziva zvinhu zvose izvi nezvimwe zvakadaro titaurire kuti ndiani akurova tiitire chishamiso satani paakasangana naye kekutanga satani akati zvino kana wandiitirawo chishamiso ndinobva ndatenda kuti uri mwanakomana wamwari shandura mabwe aya kuti ave chingwa rega ndikuone uchizviita jesu akataura gwaro achiridzosera kwaari uye zvadaro nguva dzose satani aida kumuona achiita chishamiso vanhu vakagarwa nasatani vanoda kumuona ndiitirewo chimwe chinhu rega ndikuone uchipodza uyu rega ndikumare paruoko rwako zvino ukarikupodza ndinobva ndakutenda ezvoka mweya wakaipa mumwe chete wakati buruka kubva pamuchinjikwa iye zvino tigokutenda maoko ako akabayirirwa kumusoro uko uri kudana Eriya regai timuone achiuya kuzokudzikinura iko zvino kana wawana kufarirwa kwakawanda maari muna mwari regai timuone achikudzikinura buruka kubva pamuchinjikwa tigokutenda ita chishamiso pamberi pedu zvishamiso zvagara zvichigumbura uyo asingatendi asi kunyange zvakadaro baba vedu vokudenga ndimwari vanoita zvishamiso saizvozvowo ndizvozvo kwese kwavakave nguva dzose mushumiro yose yavakambova uko kwavakambova nevashumiri vavo kwakava nezviratidzo mashura nezvishamiso zvino ishe vakuropafadzei apo ndiri kuverenga chikamu chegwaro pano kwenguva shoma zvino tinozopinda mushumiro zvino tobva pakarepo tapinda mushumiro yokupodzwa zvino tarirai jesu paaive pano panyika akati zvinhu zvandinoita nemiwo muchazviita muchaita zvakawanda kudarika izvi kana kuti zvinodarika pakukura nokuti ndinoenda kuna baba vangu zvino kwechinguvana ndiri kutaura mashoko ajesu kwechinguvana nyika haizondioni izve asi imi muchandiona nokuti ndichave nemi uye mamuri kusvika kumagumo enyika jesu kristu mumwe chete zuro nhasi nokusingaperi makristu mangari ari muno manheru ano vanotenda nemwoyo wavo wose kuti jesu akamuka kubva kuvakafa uye mupenyu manheru ano tionei ruoko rwako saka kana ari mumwe chete zuro nhasi nokusingaperi haangaite here manheru ano mukereke yake chinhu chimwe chete chaakaita mukereke yake paaiva pano panyika ari munyama maona zvino ngori mweya mutsvene ndiwo mweya wajesu kristu ari pano ari muchimiro chemweya achingori mupenyu sezvaaiva pano achigara matiri achiita zvinhu izvo zvaakaita paakanga ari pano pasi sechisimbiso chokuva kwake pamwe nesu ndichave nemi kunyange mamuri kusvika kumagumo enyika ishe vakuropafadzei ngatinamatei baba vokudenga manheru ano wanai mbiri baba vokudenga kubva mukushingaira kwedu kwatiri kuedza kuita tichiitira mbiri yenyu zvino herinoi shoko pano papurupiti rakazarurwa asi ndiani anogona kurinzwisisa nokuti rakanyorwa nokufemera rakavimbisa kuti rakavanzika kubva kumeso avakachenjera navakangwara uye richizarurwa kuvacheche avo vanogona kudzidza zvino baba tinonamata kuti muchaita kuti tizvione sevacheche vasina chavanoziva kuti tigodzidza zvimwe zvinhu kubudikidza nechizaruro chemweya mutsvene dai akatora shoko ramwari zvino agoripa kumwoyo wose sokushuva kwedu nokuti takumbira nemuzita rake ameni muna Genesi kuri kungoti dziyei zvishoma kumusoro kuno ndinofungidzira kuti kwakadarowo kunze uko zvakare kana vatariri venzvimbo vakangotiwedzera mweya mushoma mumba muno kuitira kuti vanhu vagonzwa zviri nani ndiri kuona vamwe vavo vari kuzvipumhira mhepo. Zvino muna Genesis chitsauko 22, ndiri kuda kuti mutarire mashoko mashoma pano, ipo pakuvharwa kwemusangano uno weevhangeri. Ndinofarira nguva dzose kuti kana kuverenga rimwe reshoko pano, nokuti shoko iri harizopfuuri uye rinogara munaziyenda nakuenda nokusingaperi. Uye kana paine zvandingataure maererano nemusoro wemharidzo manheru ano, ndinoda kutaura pamusoro pokuti Mwari vane nzira yavakapa. Vane nzira yavakapa yokuuya kwavari, vane nzira yavakapa yokupunyuka nayo, uye vane nzira yavakapa yechose chatinoda. Kana tikangogona kuwana nzira yacho yakapiwa naMwari, zvadaro tinova nechokwadi chekuchiwana. Kana Mwari, kana imba ino yakapiwa pano kuchengetedza mvura kuti isatinaye, kana tikangopinda muimba iyi, zvadaro tinenge tisanaiwe. Kana Mwari vakapa nzira yeruponeso, tinogona kuwana nzira yakapiwa iyi, tinogona kuwana ruponeso. Kana Mwari vakapa nzira yekupodzwa naMwari, zvino tinogona kuwana, topinda munzira iyoyi, tinowana kupodzwa naMwari. Kana vakapa rugare kuitira avo vasina kudzikama, zvino kana tikapinda munzira iyoyo, towana nzira yavakapa, tinogona kuva norugare. Zvino kuverenga kubva pandima 7 yeitsauko 22, cherechedzai izvi zvino nyaya huru yemutambo uri pano mberi kwedu. Zvino Isaka akataura naAbrahama baba vake akati, baba, zvino iye akati, ndiri pano hangu mwana wangu. Zvino akati, hoyu moto nehuni, asi gwayana rechibayiro chinopiswa riripiko? Zvino Abrahama akati, mwanakomana wangu, Mwari achazvipa, amene, gwayana rechibayiro chinopiswa. Dai Ishe vawedzere maropafadzo avo pakuverengwa kweshoko iri. Ndingangoverenga zvichidavirira kune izvi ndima 14 zvakare. Zvino Abrahama akatumidza nzvimbo iyo zita rinonzi Jehovha Jire. Saka vanhasi vanositi pagomo raJehovha ndipo paachaonekwa. Jehovha Jire raiva zita raMwari rerudzikinuro. Mwari, shoko rokuti Jehovha Jire rinoreva kuti Mwari vomene vachazvipa chibayiro. Mwari vachagadzira nzira, tingati. Zvino Mwari vaiva nemazita akapetwa kanomwe orudzikinuro, Jehovha Jire naJehovha Manase naJehovha Rafa, mupodzi nemamwe ose mazita akapetwa akasiyana-siyana aiva nawo, izvo zvaaiva achimiririra zvaaiva kuvanhu. Zvino chibayiro chakapiwa ichi manheru ano, Jehovha Jire, Ishe vomene vachazviwanira gwayana. Nyaya yemutambo mukuru uri pamberi pedu, apo tave kupindambo zvino, dai Mweya Mutsvene atora mashoko mashomanani anotevera agosunga mwoyo wose. Zvino uno ndiwo usiku hwekupedzisira hweshumiro. Zvino ndinoda kuti mumwe nomumwe wenyu mundipewo nzeve dzenyu mugonyatsoteereresa. Zvino tiri kuedza kuenda pakukunda kukurusa kwemusangano. Uno ndiwo usiku hwekupedzisira. Kazhinji panoita vanhu vakawanda vanopodzwa pausiku hwekupedzisira kudarika mamwe mazuva ose emusangano, kutarisira kukuru. Satani anorwisa zvakawedzerwa. Zvinoita sokunge zvinhu zvose zvinovhiringika, nokuti Satani ari kuedza kuchengeta vanhu vari mukusungikana nezvimwe zvose, kuitira kuti agovachengetedza vari kure nenguva huru ino yekumanikidzwa yatave kupinda mairi zvino, yezvikuru sezvatingangoti kuenda kuchinopedzisa basa zvino. Akatorohwa kare ari mukona, atofumurwa pamwe nemano ake ose aiswa pachena, uye varume nemadzimai vagamuchira Jesu Kristu semuponisi wavo, vanhu vane kenza nenhuta nezvimwe zvose vakapodzwa, magwaro avana chiremba achisimbisa kuti ichokwadi. Zvino pano pane boka revanhu vagere pano manheru ano, vagere vakamirira vari pasi pekutarisira kukuru. Zvino Satani kana akagona kuvhiringidza pfungwa yako, ndizvo zvoga zvaanokufanira kuita. Asi ngatichiendai zvino pakunopedziswa kwebasa kukuru, iko zvino kudzingira Satani nemasimba ake ose kunze kweimba ino, kuti Mwari vagowana mukana uye vagopodza murwere wose, kuitira kuti Mwari vawane mbiri. Zvino tateguru Abrahama akauya achibva kuShinari kubva kumasvingo eBhabheri, iye pamwe nababa vake vakafamba vakadzika kumapani. Zvino ipapo Abrahama pazera remakore angaita 95, Mwari vakadana Abrahama nokumusanangura ndokumubudisa kubva munyika yake, vachimuudza kuti akanga achazova nemwana nemudzimai wake Sara, uyo aiva nemakore 65 panguva iyoyo. Mwari vakavimbisa. Ndinoda kuti muone kuti vimbiso dzaMwari ndedzemazviro kwazvo zvakadini kune avo vanoigamuchira. Zvino vakamuudza zvavakanga vachazoita. Zvino iye ndokubuda achibvapo asingazive kwaainge ari kuenda, asi akanogara munyika yaasingazive. Mwari kana vachinge vadana vanhu, vanovadanira kuti vazvipatsanure zvachose kubva kuzvinhu zvose zvenyika, kuparadzwa zvachose kubva muzvinhu zvenyika. Zvipatsanure, Mwari vanokuropafadza. Ibvai pakati pavo, musazvibatanidze muzvivi zvavo, musazvibatanidze nevanhu vasingatendi, asi zvibatanidze nevatendi, vagari pamwe newe veumambo. Zvino Abrahama akatozotora mudzimai wake ndokubuda munyika, asi akatenda Mwari nokutenda. Hawaigona kuzvibata nepfungwa. Hapana nzira yekuziva kuti azozviita sei, uye kuti mudzimai uyu waakararama naye kubvira achiri musikana muduku, vose vari vaviri vari vanhu vaduku vane utano mazuva ose aya kusvikira asvika 40, 45, 60, zvichida adarika nguva yokubereka nemakore angaita 25. Zvino Mwari vakati, uchava nemwana nemudzimai iyeyu. Zvino Abrahama akatenda Mwari. Zvichipesana nezvose zvinonzwisisika, zvichipesana nekunzvera kwese kwesainzi, kunyange kusvika muzuva rino, ko zvaigoitika sei kuti mudzimai ane 65 agova nemwana? Asi Mwari vakati akanga achazozviita. Saka Abrahama akazvitenda. Saka akabuda asingazivi kwaainge ari kuenda. Zvino pakupedzisira, mushure mokunge Sara akanga ave pedyo nezana remakore, Abrahama akanga achiri kungotenda. Ndiri kuda kuti muzvione, achiri kungotenda chete kuti Mwari vakanga vachazochengeta vimiso yavo. Akanga ave negadziriro yose inodikanwa yemwana. Zvino pakupedzisira, muduku uyu akazouya. Mwari nguva dzose vanozviita nenzira iyoyi, vakaunza mwana mumwaka chaiwo wakafanira. Munoona, pazvaitora nguva yakareba, Abrahama akafunga, zvakanaka, handina kumuwana nhasi, handina kumuwana mwedzi uno, handina kumuwana mwedzi wapfuura. Asi zvisinei kuti inguva yakareba zvakadini, kutorebesa kwayo ndiko kuchembera kwandiri kuita. Zvinenge zvatove chishamiso chakawedzerwa ndokupa kurumbidza kuna Mwari nokuda kwazvo. Panzvimbo yokuva noutera sezvatinozova, wanamatirwa manheru ano, uye wobva wapodzwa, woti wakabva warwarisa pane ramangwana, unoti saka hazvibatsiri. Ndicho chikonzero usingakwanisi kuchengeta shoko raMwari. Shoko renyu ndakarivanza mumwoyo mangu, Ishe Dhavhidha. Vanza shoko raMwari mumwoyo mako, zvadaro Mwari vanozochengetedza shoko iroro. Mwari vanosungirwa kuchengeta shoko ravo. Mwari havasungirwe kupodza kuti varatidze simba ravo, asi vanofanira kupodza kuti vachengete shoko ravo. Ndizvozvo chaizvo. Mwari havasungirwe kuwana chavanoratidza, ivo ndiMwari, asi zvavanotaura vanosungirwa kushoko ravo. Kana newewo neni tinosungirwa kushoko redu, uye Mwari vanosungirwa kushoko ravo. Saka kana kupodzwa naMwari kuri mushoko, zvakatokwana. Kana akakuvadzwa nekuda kwekudarika kwedu nemavanga ake takapodzwa, ndicho chaiva chibayiro, zvakakwana. Kana ndiri ini, ndizvo zvoga. Kana Mwari vakambozviita uko, ndokuimisa kuti vaizozviita, zvakatokwana. Ndizvo zvazvaive kuna Abrahama, zvisinei kuti kwaiuyei kana kwaitikei. Abrahama aizvitenda kunyange zvakadaro, zvichida akagadzirira zvinhu zvose zvemuduku uyu. Zvino Mwari ndokumusiya kusvikira ava nezana remakore, ndokumushandura iye pamwe naSara kudzoka kuva mudzimai wechidiki, murume wechidiki zvakare, ndokuvapa mwana wacho. Hepanoi mufananidzo wakanaka zvakadini watiinawo zvino pamberi pedu watakatarisa. Heonoi mujaya uyu asvika makore anenge 16, 18. Chido chemwoyo wemutana uyu nemudzimai akaisorurama mukomana muduku. Zvino Mwari vanotaura kuna Abrahama umo usiku ndokuti, Abrahama, mutore uende naye kumusoro uko kugomo, ugo mupirisa, umurai. Asi zvakadaro, Mari vakanga vavimbisa Abrahama kuti, nemuna Isaka, marudzi ose enyika aizoropafadzwa. Ko aizoita sezvino mushure memakore ose aya akamirira achitenda. Uye zvino mushure mokunge nguva yose iyi yapfuura, ko zvichaita sei kuti mwana tariro yoga yevimbiso yaMwari. Zvino Mwari vakaudza Abrahama kuti aparadze tariro yose yaive nayo zvakare. Munoona maitiro aMwari, miedzo. Mwari vanotendera dzimwe nguva kuti uti rwarisei mushure mokunge wanamatirwa, kuti vangokuedza. Miedzo pamwe nekuedzwa kwekutenda, asi uyo anotsungirira nezvokaizvo. Batirira, tora Mwari pashoko ravo, tenda shoko rose raro, zvisinei zvingataurwe kana kuitwa nechimwe chinhu. Zvitende zvakadaro, zvisinei kuti mamiriro acho ezvinhu anoratidzika zvakaita sei. Tenda Mwari zvakadaro. Zvino ndipo Mwari vanoti, iwe tora mukomana uende naye kumusoro uko, ndicharopafadza nyika yose naye. Wakamirira kwemakore ose aya, zvino wave nezana remakore okuzvarwa zvingaita makore 116 16 okuberekwa. Zvino ndinoda kuti ugotora mukomana muduku uyu, umutore uende naye pamusoro pechikomo ikoko ugomuuraya. Zvangu ini, zvakaita sezvisingadzwisisike zvikuru. Zvisina pfungwa kuti Mwari vanorayira Abrahama kuti aparadze mwanakomana wake oga, asi seri kwazvo zvino tinoona mufananidzo wavainge vari kugadzira, Mwari vachipa mwanakomana wavo oga. Abrahama akanga asingari kuudza amai vacho ndizvo chaizvo zvaizogodora mwoyo wavo. Vakagadzika sadunhu pamanyurusi ndokutora vamwe varanda vashoma ndokutasva vachienda kugomo. Ndinonyatsoda chikamu ichi pano. Zvino akasvika kwaive negomo. Zvino ndokuti kumuranda, iwe chimirira uri pano zvino, apo mukomana neni tichaenda mberi uko kunonamata, uye mukomana neni tichadzoka. Ko aizodzoka sei apo ainge ari kunomuuraya? Asi Abrahama waizviziva izvi, zvokuti akange amugamuchira mufananidzo seuyo wakabva mukufa, uye Mwari vaikwanisa kumumutsa kubva mukufa. Mwari vaizogadzira nzira yekupunyuka nayo neimwe nzira, kuti sei akanga asingazivi. Mwari vakamuudza kuti mutori unomuuraya, uye ndicho chinhu choga chaifanira kuzoita. Iwe chimirira uri pano, mukomana pamwe neni tichaenda mberi uko kunonamata, uye mukomana pamwe neni tichadzoka. Cherechedzai, Isaka muduku akatakura huni ndokukwira chikomo, baba vachitungamirira, Isaka kumashure aine huni kumusana kwake. Zvitarisei mufananidzo wakanaka wemakore 100 aizotevera. Mwari vachitungamirira mwanakomana wavo achikwira Karivhari aine huni kumusana kwake dzechibayiro. Mufananidzo, Mwari vachigadzira nzira yokupunyuka nayo. Zvino Abrahama akasvika pamusoro pegomo ndokukungurutsa mabwe, pamwe chete ndokuvaka aritari ndokuwaridza huni pasi. Mukomana muduku ndokuti, baba, akati, ndiri pano mwanangu. Akati, heinoi aritari uye hedzinoi huni? Kogwayana rechibayiro riri piko? Zvino Abrahama nenzwi raidedera akati, Mwari vachapa gwayana rechibayiro. Tarirai panguva iyi yerima. Asi kutenda kusina kusvibiswa hakuna kumutendera kuti apokane Mwari. Cherechedzai, ndinombotarisa nyaya iyi pane dzimwe nguva ndobva ndachema nemufaro. Abrahama akasunga ruoko rwemwanakomana wake ndokumuradzika paaritari ndokuvhomora banga kubva mubhanire rake, uye akanga agadzirira kutora upenyu hwemwanakomana wake nokuti Mwari vakanga vamuudza kuti azviite. Zvino panguva iyoyo inzwi rakadanidzira kubva kudenga rikati, Abrahama, dzosa ruoko rwako. Zvino Mweya Mutsvene pawakabata ruoko rwake wakati, ndinoona kuti hauna kurambira nemwanakomana wako, ndinoziva kuti unondida. Zvino panguva dzimwe chetedzo pane chimwe chinhu chakatanga kuchema murenje chakanga chakabatwa ikoko. Zvino paiva nekakondowo, Mwari vakapa chibayiro. Tarirai, gondowe yaifanira kunge iri hwai hono. Gondowe mufananidzo waKristu, uyo waizotora nzvimbo yerufu. Hecho chibayiro chakapiwa naMwari. Zvino Abrahama akazopirisa chibayiro ichi panzvimbo yaIsaka. Mufananidzo wakaisvonaka zvakadini zvino. Cherechedzai. Mwari vanogara nguva dzose vachigadzira nzira. Vachagadzira nzira manheru ano yemumwe nemumwe wenyu. Zvino Israeri pavainge vari zasi muIjipita vaive muuranda pamwe nemudambudziko. Zvino ndokutanga kuchema kuda Mwari kuti vasunungurwe. Cherechedzai nzira iyo Mwari yavanopa nayo. Ndipo apo patinenge tiri mushoko raMwari. Israeri yaiva neshoko raMwari rokuti vakanga vari kuzobuda imomo nerimwe zuva. Nokudaro vakaenda kunochema kuna Mwari zvichienderana nekuda kwaMwari kuitira kuti Mwari vagopa zvavakanga vavimbisa kuzoita. Hezvo kaizvo, uri kunamatira chinhu chiri kunze kwekuda kwaMwari, haukwanisi kuchiwanira kutenda. Asi kana Mwari vavimbisa chimwe chinhu, ndinotenda kuti vanochengetedza shoko ravo. Saka vaizviziva. Ndicho chikonzero Abraham akanga achiziva kuti Mwari vakanga vachazomudzikinura neimwe nzira. Nokuti vakanga vavimbisa kuti nemuna Isaka, marudzi ose epasi aizoropafadzwa. Vana veIsraeri zasi muIjipita vaiziva kuti Mwari vakanga vavavimbisa rusununguko. Nokudaro vakatanga kunamatira vimbiso. Unoti, hama Branham, dai ndakaziva kupodzwa naMwari kuti Mwari vakanga vakakuvimbisa. Zvakanaka. Regai tichitore kwechinguvana, Jacobo 5:14. Kana pachinge pasina musangano wekupodzwa pane imwe nzvimbo muguta, akati, kana paine mumwe pakati penyu anorwara, ngaadane vakuru vekereke vavazodze nemafuta mugovanamatira. Munamato wekutenda uchaponesa varwere. Ndiro shoko raMwari, nzira yakapiwa naMwari, ndizvozvo chaizvo. Cherechedzai, Israeri payakatanga kuchema, Mwari vakatanga kunzwa, ndokuvapa nzira yokupunyuka nayo, ndokutumira Mozisi kwavari. Zvaishamisa sei, mushure mokuchemera rudzikinuro. Zvino rudzikinuro parwakaunzwa kwavari, vakatadza kurwucherechedza, ndokurwuramba. Zvino ndokutozotambura kwemamwezve makore makumi mana. Handizvo here sezvazviri nhasi? Mwari vanokuunzira chimwe chinhu, zvino iwe unobva wachitya. Mwari vakatumira mweya mutsvene kwamuri, imi vanhu vanga vasingari zvose izvi zvemachechi eurongwa nezvinamato zvetsika. Mwari vakakutumirai mweya mutsvene, mapoka makuru avo anoutya. Vadzidzi vakanga vave kuda kunyura umwe usiku vari muigwa duku, zvino rakanga rave kutamba-tamba riri mukati megungwa, uye vaichemera rubatsiro. Zvino pavakaona murume mumwe oga aigona kumisa mafungu achiuya, vakamutya vachifunga kuti aive chipoko. Tariro yoga yavaive nayo vaiitya. Pane varume nemadzimai vagere muno manheru ano vane kenza, dambudziko remwoyo, zvirwere zvine njodzi pasina kupokana. Zvino tariro yoga yauinayo mushure mokunge chiremba aita zvose zvaanokwanisa, uri kungotya bedzi kutambanudza ruoko woimba naye. Usatya, tora shoko rake. Nyatsomira uikoko, ndiyo nzira yako yawakapiwa naMwari. Mwari vakutungamira pano manheru ano nokuda kwechinangwa ichocho. Havana kukutumira pano manheru ano kuti ndikunamatire. Vakutumira pano manheru ano kuti ugamuchire nzira yavo yavakapa. Jesu Kristo, chipiriso chinomiririra chivi nechirwere, ndinotarisira kuti mazvibate. Cherechedzai. Vakachemera rudzikinuro, Mwari vakavatumira rudzikinuro. Vakatozomirirazve mamwe makore makumi mana kuti varugamuchire. Murenje, Mwari vakavimisa kuti vaizovapa zvose zvavainge vachida. Vakapererwa nechingwa. Zvino Jehovha Jire mumwe chete, Mwari vachapa chibayiro kuna Abrahama. Makore mazana mana akatevera, vakanga vachiri Jehovha Jire kupa zvinhu zvose izvo vana vavo vanenge vachida. Hezvino izvi ndinoda kuti zvigoenda pakadzika kudivi rweruboshwe pasi pembabvu yechishanu. Teverai, achiri Jehovha Jire, chibayiro chakapiwa naShe. Chigamuchirei. Usangoedza bedzi kushandisa njere. Usaedza kushandisa njere. Haukwanisi kushandisa njere. Nzira dzaMwari hadzinzwisisike. Haushandise njere pana Mwari. Haumuzive nezivo. Haumuzive nedzidzo. Unomuziva nechinhu chimwe choga. Kutenda. Haukwanisi kushandisa njere. Azina musoro kutenda kuti unogona kushandisa njere pazviri. Aukwanise, unofanira bedzi kungozvigamuchira. Cherechedza, zvakare, munguva ino huru inoshamisa, vakapererwa nechingwa. Ko vachaita sei? Kana Mwari vakavaudza kuti vakanga vari kuenda kunyika yechipikirwa, zviri kuna Mwari kuvachengetedza dzamara vasvikako. Uye Jehovha Jire wacho akanga achinyatsova navo. Uyezve pavakapererwa nechingwa, Jehovha Jire akagadzira nzira yekuwana nayo chingwa murwendo rwose rwemurenje. Mana yainaya kubva kudenga. Vakapererwa nemvura. Ko zvinobatsirei kunetseka? Jehovha Jire, chibayiro chakapiwa naShe chakanga chinyatsori pamwe navo. Zvino akarova dombo, vakataura naro, kubva ipapo mvura ikabuda yakawanda. Vakanwisa mombe dzavo dzose, zviuru zvemagarani pasekondi yoga yoga, ichifashikira kubva mudombo raive mugwenga rakaoma. Hazvina nemusoro wese. Hanizvo here? Asi Mwari vakapa. Haushandise njere kuti vanozviita sei? Vanongozviita nokuti vakati vaizozviita. Ko zvingaitike sei kuti murwere arere achifa nekenza? Vana chiremba vana mazvikokota chaivo vachiti hapachina tariro zvachose. Ko vangagopora sei? Hazvina nemusoro wese. Asi ndiJehovha Jire. Chibayiro chakapiwa naShe zvakaisonaka sei. Rimwe zuva vakawana urwere mumusasa. Vakanga vasina zvimwe kuda, vasina vanorapa nezvinorapa. Chii chakanga Mozisi kunze uko neboka rose iri revanhu kuda mamiriyoni maviri avo, vatana nevaduku nevarwere pamwe nevose? Pavakabuda murenje pakanga pasina kana mumwe chete aiva neuteera pakati pavo. Ati zvinocherechedzai, pavakanga vari kunze uko ndokutadza zvino, nyoka ndokutanga kuvaruma. Pakanga pasina zvavaigona kuita. Uye Mwari zvino apo iye Mozisi aingonotaura naye akapa chokuyananisa. Ndokuudza Mozisi, enda unotora chidimbu chendarira, gadzira nyoka kubvapo ugoiisa pabango. Uye zvichaitika kuti ani naani achatarisa panyoka iyi achapodzwa. Mufananidzo wakanaka zvakare. Ndarira, nyoka pache zvayo, yaitaura pamusoro pechivi chakatotongwa kare. Idheni, apo Mwari pavakapa mutongo pamusoro penyoka, yakanga yatotongwa kare. Ndarira inotaura pamusoro pekutonga kwaMwari paaritari yendarira, apo paipisirwa mitumbi yemhuka. Mushure mekunge ropa ratorwa na 9 o'clock dzoga dzoga mangwanani, 12 o'clock na 3 o'clock masikati, magarani eropa aidirwa paaritari iyi pamusoro pemhuka dzakafa. Hutsi hutema hwaisimuka. MuJudha wese muPalestine aiwira patsoka dzake nemaoko ake akasimudzirwa kudenga, uye apo hutsi hwaikwira mudenga, miramato yake yaienda pamwe chete nawo. Zvakanaka kutonga kwaMwari, mitumbi yaipisirwa paaritari yendarira. Sezvaiva muIsraeri, apo Ahab akanga akonzera kuti Israeri ipinde muchivi, zvino Eria akabuda kundotarisa matenga makore matatu nemwedzi mitanhatu pasina mvura inonaya. Akati anoratidzika sendarira kutonga kwaMwari. Mune zvakazarurwa, pavakaona Jesu mune zvakazarurwa 1, tsoka dzake dzairatidzika sendarira kutonga kwaMwari. Nyoka yaitaura pamusoro pekutonga kwaMwari pamwe nokupomodza hasha dzaMwari. Mitongo yake tedenga. Uye zvino bango raimiririra muchinjikwa, uye nyoka yaimiririra Jesu. Ishe Jesu wakarurama akadzika pasi akaitwa chivi. Mwari pachavo vakazvizarura pachavo mumutumbi wakaumbwa sewenyama yezvivi kuti vagobvisa chirwere nechivi kubva panyika. Zvakanaka sei! Imomo vakagadzira nzira. Jesu akati, saMozisi akasimudza nyoka yendarira murenje, naizvozvo Mwanakomana wemunhu anofanira kusimudzwa. Zvino nyoka yendarira yakasimudzirweiko? Nechikonzero chakapetwa kaviri. Vakanga vatadza uye vairwara. Zvino zvadaro, Jesu akasimudzwa, akakuvadzwa nokuda kwekudarika kwedu. Namavanga ake takapodzwa. Chikonzero chinoreva zvakapetwa. Uye zvichingori zvamazviro kwazvo manheru ano kuti Kristu apodze varwere sezvazviri kuponesa vatadzi. Chinotova chishamiso chikuru kuti iye aponese mutadzi. Anotofanirwa kushandura nzira dzake. Uye zviro kwazvo, mushure mokunge ashanduka, anozoziva kuti anotenda sei Mwari kuitira kupodzwa kwake. munoona here zvandiri kureva? Mumwe zvemufananidzo wakaisonaka nokukurumidza wandangofunga mubhuku raRute. Vazhinji venyu munongomhanya nepamusoro pebhuku iri, hamufungi musingafungi zvariri. Ndiyo imwe yenyaya huru saimomo yemufananidzo waKristu mutestamende yose yakare. Muchitsauko 1 chebhuku raRute, Naomi, inzwi rokuti Naomi rinoreva kuti kutapira. Iye murume wake pamwe nevanakomana vake vaviri vakabva muPalestine, mufananidzo wekereke. Zvino vakabva muPalestine ndokuenda kunyika yeMoabhi. Zvino ikoko vakazowanira musha wekugara kunze kwenyika yavo. Ndiwo mucherechedzo wokudzokera kumashure sezvakaitwa neIsraeri. MuJudha wose aibuda muPalestine ainge ari kunze kwekuda kwaMwari. Mwari vakapa Palestine kumaJudha, uye ndokuti rambai murimo. Zvino Rute akabuda, kana kuti kwete Rute, asi Naomi. Zvino vanakomana vake vaviri vakaroora. Zvino varume vose vakafa, murume wake pamwe nevanakomana vake vaviri. Akatanga kudzokera kumusha kwake. Varoora vake vakaenda naye chimwe chikamu cherwendo. Mumwe wavo akasimudza meso ake ndokutarisa shure kumusha kwake akadzokera. Asi Rute muMoabhi akaramba kudzokera, aida amwene vake. Akati, dzokera kuvanhu vako, ini ndachembera. Kana dai ndaiziva nevamwe vanako, munoziva mitemo kuti zvaifanirwa kunge zvakadini mumazuva iwayo, imi vadzidzi vebhaibheri. Akati, kana ndikava nemwana achange uchange wakurisa zvokumudarika iye paane zenge akura. Saka dzokera hako, uye unogona kuroorwazve. Oh, ndinozvida izvi. Naomi zvino mufananidzo wekereke yechiJudha, Rute mufananidzo wekereke yechiHedheni. Cherechedzai, uye zvino heunoi adzoka, munoona Rute ari muHedheni, munamati wechiHedheni, akatarisa shure ndokuti, ndichaenda nemi, pamuchagara, ndipo pandichagara, pamuchafira, ndipo pandichafira, pamuchavigwa, ndipo pandichavigwa. Regai Mwari wenyu ave Mwari wangu. Ndiyo kereke yechiHedheni ichigamuchira ruponeso nemuna Jesu Kristu Ishe wedu. Cherechedzai kuti mufananidzo wakanaka zvakadini, uye ndinoshivira kuti dai tanga tiine nguva. Chitsauko 2 muna Rute chinozarura nguva yake yokudzokera, paakanga achangodzoka munguva yokukohwa mumwaka webhari. Zvino paakaona achitarisa nyika ichipikirwa, akachema, ndiri kushuvira kupinda muPalestine. Munoona, vakanga vari kuchema pavakaona nyika ichipikirwa. MaJudha aya vari muzviuru vachipitipidza kupinda muPalestine. Ndiyo karenda yanhasi, hama. Ndinokutaurirai, tiri kurarama kumagumo enzira. Handisi kuzoshamisika napaduku pose kuti pane vakawanda vagere pano vakwegura vachaona nguva apo pachange pasisira dombo richasara riri pamusoro perimwe muLouisville, Kentucky. Zvinogona kuitika mune rimwe gore. Handizive, usazoti ndati gore. Handizive, hapana anoziva. Asi tave pamagumo enzira. Ndinozviziva. Mabhambo ehydrogen nezvimwe atogadzirira kuputika cheronguva ipi zvayo. MaJudha ave kudzokera kuJerusarema, uye nyeredzi ine makona matanhatu yaDhavhidha, mureza wekare kare, kudarika mimwe yose panyika, uri kubhururuka pamusoro peJerusarema kekutanga mushure mezviuru zviviri zvemakore, nguva yechiratidzo. Uye cherechedzai, apo Naomi, uyo akanga arasikirwa nezvose zvaive nazvo, akanga ave kudzokerazve mumwaka webhari. Zvino Palestine nhasi yave kubukira seruva rerozi. Zvimwe zvezvinhu zvikurusa zvinowanikwa: upfumu hwenyika dzose dzepasi, mishonga inowanikwa mugungwa reDead Sea, zvine ukoshi husingatauriki. Palestine nyika husa yemichero yemhando dzemaranjisi, mandimu rimwe chete richirema mapaundi mashanu potse potse anorimwa ikoko. Pafungei, zvose zvichizadzikisa shoko raMwari reumwari. Kuenda kumusha, MaJudha achidzoka mumwaka webhari, akasimudza maoko ake ndokuchema, uye vakati, heunoi Naomi, wouya? Akati, musandidana kuti Naomi, nokuti Mwari vakashanda neni zvakaomarara. Asiri kuziva zvaakanga ari kuuya nazvo. Mujudha atombozvizivi kuti kuramba kwake Jesu zvakangopawo muhedheni mukana wekupinda. Oh, ndinongozvida. Cherechedzai, zvadaro, apo paakasimudza meso ake, akachema. Zvino cherechedzai, zvino vakatozotora, akanga atorerwa nhaka yake yose, saka vaitofanira kuti vawane chekuti vararame. Rute, ari mudzimai muduku akanaka pachiso, akaenda kuminda yaBoazi kunokohorora. Ndizvo zvaiitwa nevanhuwo zvavo, varombo. Ndinoda kuti mucherechedze zviri mufananidzo wekereke, ikereke ine urombo. Rute, ari mufananidzo wemwenga wechihedheni zvino, akatevera mushure mevakohwi kuti anonge madzinde mashoma aiva negorosi paari. Obva abvisa tsanga dzegorosi kubva muzvikwande sezvizvi, mutsaga, kuti vararame, kukohorora, asina kupfeka shangu muminda yaBoazi. Zvino Boazi ndiye aive tenzi wegoho, achimiririra Jesu Kristo, mwanakomana waMwari. Cherechedzai, tenzi mukuru wegoho. Zvino akauyako kuzotarisa minda yake, akaona vakohorori kunze uko, akaona vakohwi. Zvino paakakandira meso ake kuna Rute, akabva awira murudo naye. Kristu nekereke yake. Akati, kunde upi musikana ari kukohorora mumunda? Vakati, Rute akadzoka naye. Kereke yechiJudha iri pasi pokutungamirwa neshongwe yemoto, iri pasi pokutungamirwa naJehovha. Vakagadzira nzira yetestamende yekare yemuKristo wemweya mutsvene weitsva. Akauya naye pamwe chete navo. Oh, dai tanga tine nguva yekumumira pane izvi kwechinguva. Cherechedzai, kudzoka. Zvino akati, itai kuti auye kuno azogara mumumvuri, agodya chimwe chikafu pamwe chete nesu. Oh, dai tanga tine nguva tambonyatsosimbisisa ipapa. Cherechedzai, zvadaro, Boaz akamutarisa, akaona kuti aiva mudzimai ane hunhu hwakarurama. Iwowo zviro kwazvo waifanira kunge huri hutsvene. Saka akafamba-famba, akati kuvakohwi vose, akati, zvino imi, kana mudzimai muduku uyu achitevera mushure menyu, asingamuite kuti azvizive, akati, asi zvino kana achinge auya shure kwenyu, apa neapo, donedzerai chimwewo chanza chizere kuitira kuti agochitora. Oh, zvangu iyi, uchitenderera, wova nomusangano muduku nechekuno nomunamato womumba usekwa woitwa je nevamwe vakohwi. Wonhonga dzinde apo neapo, wobvisa tsanga mumakwande, wowana maropafadzo maduku pano, wotyaira mamaira makumi mashanu kune mamwe. Asi ndinotenda zvikuru nokuda kwechanza chikuru chizere apa neapo, kereke duku yakabarwa patsva inowana parumutsiro rwakare chanza chizere. Akanga anonga ichi, ndinofungidzira ndokuti Mwari varopafadzwe. Obvisa tsanga kubva makwande, zvino panguva dzamanheru akanga ava netsaga rizere. Boazi achimiririra Kristu anoenda muguta nokukasika. Akanga asingadi kuti musikana uyu aende, ndokuti ndewekwani? Zvikanzi Naomi. Zvino kereke yechiOrthodox yechiJudha yakabara kereke yevahedheni. Ndizvozvo chaizvo. Akati, uyo ndiani? Ndokuti, ndiNaomi. Saka akaenda. Zvino akaenda zasi, akati, iye zvino ndinofanira kudzikinura upfumi hwake hwose. Zvino murayiro werudzikinuro mutestamende yakare, kuti zvaitotora mudzikinuri wehama. Murayiro waida, haasi munhu wese wese aikwanisa kudzikinura pfuma yakarasika, asi zvaitotora munhu aive hama yepedyo, uyezve munhu aikwanisa kudzikinura, akakodzera zvakakwana kudzikinura, ane mari yokukwanisa kuzviita. Zvakaisvonaka sei! Oh, ini zvangu! Kristo akakodzera zvakapetwa kaviri. Mambo wekudenga achiona kereke duku yakazadzwa nemweya mutsvene, achidonedzera chanza chizere apa neapo. Cherechedzai nzira yoga iyo mari vaigona kudzikinura. Mari vakatozodzika pasi vakava hama yedu yepedyo. Mari vaiva mumweya. Mari vakadzika vakaitwa nyama. Mari vaiva muna Kristu vachizviyananisira nyika kwavari. Saka kuitira kuti vagodzikinura munhu, vakatozova munhu hama yepedyo. Ungazvifungidzire here? Mwari vachidzika pasi, vakaitwa nyama. Rudo, kumujaya angaitireiko, mwenga wake muduku, uyo waanoda sechido chemwoyo wake. Di off, anoita chese chese, hongu changamiri. Ano muda, hapana chinogona kumumisa, alikuzomuwana. Ndiyo nzire yakaitwa na Mwari, pavakaona kereke, vakaida. Hapana chakanga chiri kuzomisa. Vakanga vakagadzirira kupira upenyu hwavo. Uye Mwari vakadzika vakapinda mumutumbu wenyama. Akakodzera mambo wokudenga akaitwa hama yepedyo. Zvino Mwari mushure mokuuya kwavo munyama muna Jesu Kristu vakava mudzikinuri wehama. Tarirai Bhoazi. Zvino asati akwanisa kuva naye akatobvunza kana paivepo nemumwe munhu, hama yepedyo yaigona kuitora, kumutora. Saka kuitira kuti pakanga pasina mumwe aigona kuzviita, nokudaro akatozopupura pachena pamberi peIsraeri kuti akanga adzikinura Naomi. Zvino akadzikinura Naomi kuitira kuti agowana Rute. Hoho, zvangu ini. Akauya kune vekwake, zvino vekwake havana kumugamuchira, asi aifanirwa kudzikinura Naomi kuti agowana Rute. Maona, mufananidzo wakanaka zvakadini. Ungandiudzeiwe kuti shoko raMwari harina kufemerwa. Chikamu chose charo chinotaura nezvekuuya. Uye Rute zvino akamirira. Zvino Bhoazi mambo wegoho, kana kuti tenzi wegoho, anoenda kunze kwemasuo, ndokudana vakuru vose veguta, ndokupupura pamberi pevanhu, kunze kwemusuo. Akati, zvionerei, imi mose vanhu. Akakumura shangu yake, ndokuikava, achibvisa pamberi pavo, sechapupu. Akati, ini nasi ndadzikinura nhaka yose ya Naomi yakarasika, uye zvose zviri zvake ndezvangu nasi. Zvangu ini, chigadzirirai. Hezvino izvi, ndiri kungonzwa chimwe chinhu chiri kufamba. Cherechedzai, Kristu pamberi pevakuru veIsraeri akatungamirirwa kuenda kunze kwemasuo eguta ndokupa chapupu. Akakuvadzwa nekuda kwekudarika kwedu nemavanga ake takapodzwa. Chapupu pamberi pevanhu. Akadzikinura kereke kubva kune chii? Nhaka yayo yakarasika. Mubindu reEdheni takanga tisina kana urwere. Bindu reEdheni takanga tisina chivi. Bindu reEdheni takanga tisina rufu. Nokudaro, Mwari vakadanyika, vakapa mwanakomana wavo, akabarwa ari oga, akapa chapupu kunze kwemusiwo, kuti akanga apa nzira yokupunyika nayo kune avo vose vaida kuuya. Mufananidzo wakanaka zvakadini. Ndinotarisira kuti muri kuzviona. Zvino Ishe varopafadzwa. Zvino sokuona kwandiri kuita pamwe nguva yangu yave kupera. Mwari vachigadzira nzira yavakapa, vakaigadzira muna Jesu Kristu. Apo Jesu akakwira chikomo cheGorogota, akakuvadzwa achijuja ropa. Muchinjikwa uchikweva nepane matsimba ane ropa painge achikwira chikomo, akakwirako chapupu pamberi pevanhu. Akakuvadzwa nokuda kwokudarika kwedu nemavanga ake takapodzwa. Akafa ndokukwira kudenga. Munozvitenda here? Uye ndokutumira zvipo zvemweya kukereke achigadzira nzira yaakapa. Uye mufaro uyu watinawo mumwoyo yedu zvino unongori rubatso, mari yokufanobatira yezvazvichange zviri kana tadzikinurwa zvizere. uye kupodzwa namwari uku kwatinako zvino rubatso chete rwerudzikinuro rwemuviri wedu. Takadzikinurwa. Mwari vakagadzira chipiriso chavakapa. Ndinochifanira kumira vashamwari nokuti vanhu vave kusimuka vachibuda panze. Ndakati kumudzimai wangu pane rimwe zuva ndakaparidza kwakaita sokunge handizivi kuti inyika ngani dzakasiyana muguta rose muUnited States. Zvino Louisville, Kentucky ndiyo nzvimbo yoga iyo vanhu vanosimuka vachibuda panze patinenge tichiparidza. Ndizvozvo chaizvo. Kumba, munoona, nzvimbo yoga yandati ndamboona. Kana paine mumwe akazvicherechedza, vakanga vari mune mimwe misangano pamwe neni, simudzai maoko enyu, muimba yose. Ichokwadi, kwakapoteredza kumwe kwese, uye handina kumbova nazvo muupenyu hwangu, asi kuno, munzvimbo yekumusha kwangu, Louisville, Kentucky. Vanhu vanonyatsosimuka, vobuda panze, paunenge wave kunyatsoisa ivhangeri mugwara, rokugadzirisa. Vanozviita. Uye hakune kumwe kwatakambozviitirwa kupi zvako pasi rose kwandakamboenda kana nekuAfrica nedzimwe nzvimbo dzose, Sweden, Norway, apo painge pagere makumi ezviuru. Mumaonero angu akazvininipisa, handina kana kamwe kandakamboona munhu mumwe achienda achisimuka nokubuda panze apo ndinenge ndichiparidza. Ndepano pega, munoona, vachamwari, shondo rino ndarwisa zvikuru kuedza kupa kunzwisisa vamwe vevanhu kuti mashoko aJesu Kristu hazvina basa kuti chingava chii, anofanira kunge ari emazviyo kwazvo. Akati, muprofita haangashayiwe kuremekedzwa, asi pakati pevanhu vokwake, munyika yake. Zvino ndizvo chaizvo, havatombori gamuchiri, handizivi kuti sei, Jesu akadaro. Saka ndizvozvo, ndine vanhu munyika ino, avo potse-potse, vangatoda kundifira. Vanondida, asi pane zvamazuva ose, ishoko raMwari, uye Mwari vanofanirwa kuchengeta shoko ravo, kuti vange vari Mwari, ndizvozvo chaizvo. Uye wese akambova mumisangano kare, kunze kwepano, takava nemashura nezviratidzo, zvakashomekesa, zvakaitwa mune upi zvavo musangano, wandakamboona, wakareba seizvi, seizvi. Kazhinji panenge paine mapofu, matsi, mbeveve, zvirema nezvose, mawheelchair akaunganidzwa mukona, nevanhu vachienda kwakasiyana-siyana. Nenhoo nemastirecha. Uye pano kuri chete, pakuziva kwangu, panga paine vanhu vaviri, vanga vagere pano, ndakamboona mumwe wavo, munguva yakapfuura, mukomana uyu pano, agere apo. Ndakaona mweya mucheni amire pamusoro pake pane humwe usiku, akauya pedyosa. Ndaigona kunge ndakataura kupodzwa kwake. Zvino pandakange ndisati ndapedza kuparidza, asi ndakaona uchidona, uchisuduruka paari. Ndokutanga, chimwe chinhu chakapfuura nepanzvimbo yaive apo, ndokuudzivisa kuve paari. Ndiye munhu woga, wandaona angadai achitambudzwa neipi zvainzira, kunze kwevanhu vashoma, vasinganzwi, kana vakauya kupuratifom, vavakandiudza nezvavo. Handizivi, asi hezvoka izvo. Kumba, pakati pevanhu vekwako. Zvino kushamwari yangu yakanaka, vaMax Baden, vaMcDowell, pamwe neavo vagere mumba ino, manheru ano, avo vandakaedza kutaurira izvi, uye nemi vanhu vari muJeffersonville, vanobva muTabernacle, munoona here zvandiri kutaura? Hamukwanisi kushandura shoko raMwari, richagara narini rakadaro, nokuti Jesu akataura kudaro. Zvino kune avo vanhu vanga vari kundigombedzera kuti ndidzoke kuTabernacle, munoona here kuti sei? Apo paigona zvichida kunge paponeswa vanhu makumi mashanu svondo rino, iko kuno muri mutsiriro, pamwe vasina kuwanda zvakadaro, pamwe kwete gumi sokuziva kwangu. Apo zvinotarisirwa mazuva masere vaizowanda kusvikira mazana nemazana nemazana kune imwewo nzvimbo. Maona, munoona mutsauko? Umba, pakati pevanhu vako, kwete nechikonzero chokuti havandidi, asi nokuti Jesu akataura kudaro. Zvino paakaenda kune vanhu vokwake, chinhu choga chaakagona kuita kwaive kuisa maoko pamusoro pavanhu vashoma vainge vari kurwara nokuvapodza. Hapana mabasa makuru aakakwanisa kuita. Ndizvo here? Kutaura kwavo. Uye ndiyo nzira yazvinofanira kuve. Ndizvozvo chaizvo. Handini pamusoro pazvo. Ndiye. Anongori iye. Dai ndaive mupodzi, ndine munun'una areri muchipatara manheru ano, uyo Mwari vakandiratidza gore rapfuura. Uye ndinofungidzira kuti pane mazana maviri ezvapupu ipo pano, zvemukomana akasimba, aine utano, asi Mwari vakatumira chiratidzo ndokuti ari kutisiya. Uye hazvina basa kuti kwaitikei, ari kutisiya. Chiremba akati kuvashoma yapfuura, tinogona kumuponesa, asi havana. Uye havasi kuzozviita. Ndakaona mweya mutsvene uchiuya ndokuonesa chiratidzo, ndokutara paizova negwara rake, ndokuti ndiye ari kutevera uye ndizvo zvatichave vangani vakandinzwa nechizvitaura kare 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 nguva yakapfuura simudzai maoko enyu ndizvozvo ndipo apo mukomana uyu paaive hofori akasimba uye aine utano anotongofanira kuenda ndizvo zvoga sei dai ndaiva mubodzi ndaimubodza ndewangu chaiye munumbuna wangu ini asi kana mwari ataura mwari vanochengeta shoko ravo uye ndicho chikonzero ndichiziva zvanzi najehovha ndinofira pairi nokuti ishoko ramwari uye anorichengeta akapanzira uye ndine mufaro kuigamuchira manheru ano ishe jesu kristu hamusiwo here dai maropafadzo ake emunaziyenda nakuenda azorora pamusoro penyu uye zvakare ndinoti chibayiro chakapiwa namwari manheru ano nzira yokupunyika nayo iri muna jesu kristu zvadaro jesu kristu akapa kereke kune avo vasingatendi kuitira kuti vagouya mairi vagoona kuratidzwa kwekumuka kwake vagoziva pasina kana nekupokana kwese kuti akamuka kubva kuvakafa jesu akamuka kubva kuvakafa achigadzira nzira yakapiwa kune uyo anoda anogona kutarira orarama asi kana ukaramba kutarira pane chimwe chaungaita here kunze kwekufa jesu akati kana mukasatenda kuti ini ndini iye muchafira muchivi chenyu ichokwadi vashamwari ndakaedza nguva dzose kufamba nepakati penzira unorasikira mune zvine urongwa zvakanyatsorongeka pamwe netsika sokukwanisa kwavo vanhu vokukambira kutora zvakadaro zvino kana mukasangwarira munorasikira uko kune rimwe divi muchipengereka sokukwanisa kwese kwaungagone asi pane pakati penzira apo ivhangeri yechokwadi yakatsiga yakakwana iri kuparidzwa uye mwari vanouya neimomo vachisimbisa chokwadi suo rakamanikana uye nzira yakatetepa asi vashoma vachavepo vachariwana zvakanaka kunemi boka duku revanhu vari pano manheru ano vagere pano dai rudo rwamwari rwakufukidzirai manheru ano uye kunyanya varwere vanoshayiwa ndinonamata kuti pasazova nomumwe wenyu anoenda kumba asina kupodzwa dai ndiine zvandaigona kuita nezvazvo ndaizozviita nemufaro asi handikwanisi kuzviita chinhu choga chandinogona kuita kumuratidza kwamuri nenzira yechipo chamwari zvino kana ndikataura chokwadi kuti mwari vakapa chibayiro uye chibayiro ichi jehovha jire aiva jesu kristu uye mazita ose akapetwa manomwe erudzikinuro aigara muna jesu kristu jehovha jire chipiriso chakapiwa nashe jehovha rafa ishe vanopodza zvirwere zvenyu uye jehovha mureza nemamwe ose mazita manomwe akapetwa aiva ose muna jesu kristu zvino ndipo apo pane mifananidzo nemimvuri yemutestamende yekare yose yakauya ndokusangana muna jesu kristu akabhadhara mubhadharo wepamusorosoro ndokukwira kumusoro ndokutumirazve mweya mutsvene manheru ano unova nzira yakapiwa namwari yekupunyuka kwako taive nenguva yekupinda mazviri ndiri kuona vachenjeri vachirongedza zvinhu pangamera dzavo nokukasika uri kuenda kupi mudiwa mudzimai akadaro ndiri kuenda kunoona mambo muduku azvarwa kure uko mupalestine zvakanaka hauna kana kutombotora kambasi yako akati handina basa nekambasi ko uchapfuura sei nemumagwenga nemipata nemuzvikomo usina kambasi akanongedzera kumusoro kunyenyedzi ndokuti ndiri kuenda nenzira yakapiwa namwari nyeredzi yakamutungamirira yakananga chaiko kuna jesu zvinoteererai tisati tavhara mwari vane nzira yavakapa pano manheru ano kwete kubudikidza nekereke kwete kubudikidza nedzidzo yebhaibheri asi kubudikidza nemweya mutsvene unokutungamirira kunzvimbo yakapiwa namwari yokucheneswa kwako kupodzwa kwemuviri wako rubhabhatidzo rwemweya mutsvene kumufaro rugare nezvose zvaunoda jesu kristu ndiye chibayiro chakapiwa namwari uye ndinoti akamuka kubva kuvakafa ndokukwira kumusoro ndokutumirazve mweya mutsvene senzira yakapiwa namwari yokutungamirira kereke akati haazotauri nezvake pachake asi achapupura pamusoro pangu jesu akataura kudaro uye kana auya achaunza zvinhu izvi kundangariro dzenyu uye achakuratidzai zvinhu zvichazouya nokuti zvinhu zvandinoita muchazviitawo zvakare nyika haizozvioni asi ini muchazviona ndichange ndinemi kunyange mamuri kusvika kumagumo echizvarwa inzwei Louisville maridzo yangu yokupedzisira kwamuri. Chibayiro chakapiwa naMwari ndi Jesu Kristo. Uyo akamuka ari pano, ari kupa simba kukereke, kubudikidza neMweya Mutsvene. Ichi ndicho chiedza, fambai machiri, muwane zororo kuMweya yenyu, kupodzwa kwezvirwere zvenyu, ngatinamatei. Baba vokudenga, oh Mwari, kana zuva zasi pakadzika peMweya wangu, dino shamisika, apo ndiri kushamiswa, ndichiona nyika huru yakanaka yeAmerica, pamwe nokuona mabhambu makuru ayo kure uko, ari kuunganidzwa mhiri kwegungwa. Vanhu vane utsinye, vasina umwari, vari kuramba Mwari, vari kuramba Ishe Jesu Kristo, Mweya Mutsvene, neuipi hwese, pamwe neunhubu, uye nezvombo zvose izvo Satani, anogona kupakira mufungwa dzavo kuti vaparadze nyika ino, nokuita chaizvo sezvamakataura kuti zvaizova, kuipisa nemoto. Kunyange vakuru vesainzi vemunyika vari kuti mukati memakore gumi kuchava nokuparadzwa zvachose, hakuna anosara, hapana chinenge chichirarama panyika, zvatsvairwa nebhambo rehydrogen. Oh Mwari, varume nemadzimai vagere pano vasina kugadzira maneri ano, manga muri kubwinya kwatiri svondo rino. Tagara munzvimbo dzekumatenga muna Jesu Kristo, uye tinokutendai nokuda kwevatsvene vemuLouisville. Mwari, dai vakaenda vachibva pamusangano uno vaine inzwi rokuyambira kune vose vakapoteredza. Baba vokudenga, vanodikanwa, ndinonamata kuti mugotumira mumwe munhu muno aine rumutsiro rwakare rwuchaputsanya madziro akapoteredza Louisville. Oh, zviite Mwari. Dai vadikani vakawanda vaunzwa pazivo inoponesa yaIshe wedu Jesu Kristu. Ndaiita nokukwanisa kwangu kwose, Ishe Jesu, zvose zvandinoziva kuti ndiite, kupa izwi richipikisana nechivi nokukwanisa kwangu kwese kwandinoziva, uye imi matiitira isu zvinodarika nokubwinya. Masimbisa shoko rose nemashura nezviratidzo. Tinokutendai. Zvino Baba, zvichaitika, tinozvikumikidza zvose kwamuri. Kuda kwenyu ngakuitwe. Urubafadzai hama Kobo, Ishe, hama yedu. Urubafadzai vose vashandi vavo, pamwe nevamwe vose vashumiri. Tinofunga pamusoro pehama Debe nevaduku zasi kuno, nedzimwe hama idzi dzakapoteredza kuno, vari hama dzakanaka, vari kuedza nepose pavanokwanisa kurwisana nechivi, neuipi, whisky, nekunwa doro, nokuita zvisina maturo, nekutevedzeravo ruzhinji, kana zvose zviri muguta. Vari kuedza kupa inzwi reyambiro. Mwari, ropafadzai varume ava, mugovazodza neMweya Mutsvene. Zviite Ishe, dai vakava vatariri vakanaka, vane kubudirira kukuru pakudana vanhu kubva murima, vachipinda muchiedza chinoshamisa. Uye zvino Ishe, mushumiri wekuvhara manheru ano, hamungauyewo here chingouyai kamwezve, Mweya Mutsvene mukuru, simba raMwari, mugotifukidzira nemaropafadzo enyu. Uye dai mutumwa waMwari amira pano papuratifomu sechapupu cherumuko rwechipiriso chakapiwa naMwari, Ishe Jesu Kristu. Uye dai akaita mashura nezviratidzo zvikuru mukusimbisa shoko, nokuti tazvikumbira nemuzita rake, mwanakomana wenyu anodikanwa, Jesu Kristu. Amen.
May the Lord bless you, Christian friend.
Dai Mwari vakurupa fadza, shamwari yechiKristo. Ndinondave kuda kunamatira vanorwara. Ndinoda kukubvunzai zvino, nguva yacho isati yasvika. Pane mumwe munhu here ari muno mumba ino asati aponeswa, asati nazvino kana kutombotendeuka, achikumbira Kristu kuti aregererwe zvivi zvake? Ndiri kukubvunza pachena, inongori nzira yakakwashara, uye ndinotenda kuti uchava murume kana mudzimai anokwanisa, mukomana kana musikana, kuzviita. Kana usati wambogamuchira Jesu semuponesi wako pachako, uye uchida kuzviita iko zvino, ungasimukewo here netsoka dzako semutendi, woti, ini zvino, kubva panguva ino, ndichava mutendi muna Jesu Kristu. Mwari vakurupa fadzei, changamire. Mwari vakurupa fadzei, amai. Mwari vakurupa fadzei, amai. Mwari vakurupa fadzei, amai, uri kupupura kutenda kwako muna Jesu Kristu, pauri kuzviita. Kuda mweya mishanu, dai vafa, maminiti mashanu afura, vakadai vaenda mnaziende na kuenda dema. Kana vakafa zvino, vakafukidzwa neropa. Mumweje, ari papi, umashure chaiko, mwari vakuropa fadzi, hongu, hama yangu, mwari vakuropa fadzi yama, uyo mwari vakuropa fadzi, mwari vakuropa fadzi ya zadzi, gizo zocha isu. Zino ngori zakari, zakakwa sharara, mwari vakuropa fadzi ama kugamchira Jesu, mwari vakuropa fadzi ama mwari vakuropa fadzi, umusoro mubarikon, papi, mwari vakuropa fadzi ya zadzi, zino shamisa. Oh, ini zangu, ninoshiva kuti dai tanga tine nzvimbo kuno yebenji rakare rokuchemera nokudana vanhu kuaritari, ndizvo zvatiri kuda iye zvino. Vangani vari muno vanoti, hama Branham, ndanga ndiri mutadzi, asi iye zvino ndave kureurura, ndichigamuchira mumwoyo mangu, Jesu Kristu, chibayiro chakapiwa naMwari. Vanenge madazini maviri vasimuka, mungasimukawo here muchiti, Mwari vakuropafadzei, Mwari vakuropafadze, mujaya. Zvakanaka, mwari vakuropa fadzi. Mumweje, ngamiri achiti, iye zvino ndave kugamuchira Jesu Kristu zvino semuponesi wangu. Ndiri kupupura pachena, pamberi pevanhu, nepamberi paMwari, kuti iye zvino ndinogamuchira nzira yaMwari yekupedza chivi changu, Jesu Kristu. Pangadai paine mumweje here, nechekuno uku, kwese kwese, mwari vakuropa fadzi. Mujaya, ndiwo umare, mwari vakuropa fadzi. Zvakanaka. Mumwewozve angasimuka achiti, iye zvino ndinogamuchira Jesu Kristu semuponesi wangu, ndinotora chibayiro chakapiwa naMwari chechivi changu. Mwari vakuropafadzei, baba, murume wechikuru, achena musoro, ari kudedera, asimuka kugamuchira Jesu Kristu semuponesi. Zvino Mwari vanoziva mwoyo wako, vakanyatsokutarisa, Mwari vakuropafadze, mujaya, ndakuona uko, iwo wakapfeka bhachi dzvuku, uchisimuka. Zvakanaka, mumwezve, simuka uchiti, ndinogamuchira. Mwari vakuropafadze iwe, newe, amai nemujaya, vari kumusoro uko, Mwari vakuropafadzei. Dai Mwari, zita rako rinoenda mubhuku regwayana reupenyu, paunosimuka pachena pamberi peungano ino. Uyo, anondipupura pamberi pevanhu, naiyewo ndichamupupurira pamberi pababa vangu nengirozi chene. Kana ukanyara neni pamberi pevanhu, ini ndichanyara newe nezuva iroro. Wanga uri muzvivi here, uye unoda kuregererwa. Pane mumwe munhu zvake here anga asati asimuka, anoda kusimuka kuti agogamuchira chibayiro chakapiwa naMwari chechivi chako. Ungasimukewo here? Vamwe, Mwari vakuropafadze, Mwari vakuropafadze. Uyo mukomana musoja, Mwari vakuropafadze nechekuno ukuwo, zvakare, Mwari vave newe, hama yangu, vangava nemumwezve here? Zvakanaka, Mwari vakuropafadzei, amai, Mwari vakuropafadze, hanzvadzi, zvakanaka, mumwezve here anoda upenyu usingaperi, nokugamuchira Jesu Kristu, Mwari vakuropafadze, hongu, Mwari vakuropafadzei, vatatu venyu, musoro mubarikoni, izvi hazvishamise here? Vanosvika makumi matatu kana kudarika zvino. Zvakanaka, Mwari vakuropafadzei, ndiyo nzira kugamuchira Jesu, chibayiro chakapiwa naMwari, ndiJehovha Jire. Zvakanaka, Mwari vakuropafadze mubarikoni, hanzvadzi yangu, achikupa upenyu usingaperi, iye zvino wave kuwana kufarirwa naMwari. Hapana muKristu muno anoziva nezvaMwari, asi anoziva kuti maminitsi mashanu okupedzisira, upo hwashanduka zvachose mumba muno. Ndizvozvo chaizvo. Maona, ipapo, panguva iyo pakunenge kwava nerima gurusa, Jesu anobva auyapo. Pane mumwe here anoti, iye zvino ndinogamuchira Jesu Kristu, ini, Mwari vakuropafadze, mudzimai, ndinomugamuchira, ndinoda kuti zita rangu rinyorwe mubhuku rake, ndinomugamuchira iye zvino somutongi mukurusa weupenyu hwangu. Mwari vakuropafadzei, changamire, Mwari vakuropafadzei. Pane mumwe here akadzokera kumashure, anogona kusimuka achiti, ndaimbova muKristu, hama Branham, asi ndakatetereka kubva kuna Mwari. Manheru ano ndave kuuya kumusha. Mwari vakuropafadzei, hanzvadzi. Mwari vakuropafadzei, hama. Oh, Mwari vanokuonai. Mwari vakuropafadze, mudzimai. Mwari vakuropafadzei, hama. Mwari vakuropafadzei, hanzvadzi. Mwari vakuropafadzei, hanzvadzi. Ndizvo chaizvo. Oh, zvangu ini. Mwari vakuropafadzei, hama. Ndiri kukuonai mubarikoni. Mwari vakuropafadzei, Mwari vakuropafadzei, hama yakasimudza maoko mudenga. Pane mumwe here? Mwari vakuropafadzei, amai. Zvinoshamisa, Mwari vakuropafadzei, hanzvadzi. Zvinoshamisa, zvaka, rambai muchiuya, uye Mwari vakuropafadzei, hanzvadzi. Ndiri kukuonai, makamira, Mwari vakuropafadzei, changamire. Musoro uko, pa platform, imi makasimudza ruoko rwenyu mudenga, Mwari vakuropafadzei. Kumashure, kumashure shure, pane angatiwo here, hama Branham, ndakadzokera shure, ndave kuuya kumusha. Ndinogamuchira chinopedza dambudziko rangu, Jesu Kristu, chibayiro chakapuhwirwa kudzokera kwangu kumashure. Ndave kuuya kumusha, iwo manheru ano, ndave kutogadzirisa, ipo pano, iye zvino nokusingaperi. Uye ndinoziva kuti kana
tambanudzai maoko enyu akazaruka erudo Ishe ndouya kumusha ndouya kumusha ndouya kumusha Andizo tetereka zvakare Tambanudzai maoko enyu akazaruka erudo Ishe ndouya kumusha
Anizivi kuti tingachimbe here nemahongera Apo vari kuimba nemahongera Pane mumwe here pano asara anoti Ishe munondiona pandamira Ndave kuuya kumusha iko zvino Ndaneta nokungombeya mbeya uku Ndisina rugare rwakagadzikana Ndiri kugamuchira nzira yenyu yekubuda nayo Jesu Kristu semuponesi wangu Ndinouya zvino Ishe sezvandiri Ndiri kuuya ndichisimudza ruoko rwangu ndichasimuka ndoita kuti imi muone pamwe neungano ino kuti zvino ndave kutenda uye ndave kuuya kumusha Mari vakuropafadzei hanzvadzi
ndouya kumusha ndouya kumusha
Wese hake anozwa mumwe make kuti anoda kumugamuchira ingosimuka netsoka dzako
Tambanudzai maoko enyu akazaruka erudo Ishe ndouya kumusha
Rambai muchienderera mberi zvenyu hanzvadzi Ndave kuda kukumbirai chimwe chinhu zvino munhu wose ambosimuka ndinoda kuti mumire netsoka dzenyu pandichange ndiri kukunamatirai munhu wose ambosimuka simuka zvakare kwechinguvana chingosimukai kwese mumba muno munhu wose ambosimuka simuka zvakare kwese kwese mumabarikoni nekwese kuti tiise munamato ndizvo chaizvo Ndizvo chaizvo. Munhu wese asimuka, ambosimuka chinguvana chapfuura, uye kana paine vamwe vanoda kusimuka pamwe navo, vachigamuchira Kristu, mungasimukewo here iye zvino. Mwari vakuropafadzei. Ngatikotamisei misoro yedu zvino. Baba vokudenga, vane tsiye nyoro. Ava vari kuuya zvino sevana venyu. Vatouya nechekare. Panguva iyo mweya mutsvene ataura nemwoyo yavo. Vasimuka. Vaga kugamuchirai uye mavapa upenyu usingaperi. Mari varopafadzei. Fambai navo muupenyu baba. Vamwe vavo vanga vari varanda venyu munguva dzakapfuura. Asi vakadzokera shure. Zvino manheru ano, mweya mutsvene kubudikidza nokuparidzwa kweshoko adzika ndokuvazodza. Uye zvino vamira vachikugamuchirai nokukupai kutenda nokuda kweupenyu hwavo usingaperi hwavave nahwo muna Jesu Kristu. Ndinokutendai baba, dai upenyu hwavo ukava nomufaro, pamwe nokutapira, dai urwere hwagara kure nemukova wavo, uye dai vararama upenyu hwakareba, hune mufaro, vagouya norugare muumambo hwaMwari, pamagumo enyika. Tazvikumbira nemuzita raJesu Kristu. Amen. Mwari vakuropafadzei, uye vanhu vakati, Amen. Mwari varopafadze mumwe nomumwe kana wakagara pedyo nemumwe asimuka, akwazise neruoko muKristu, ugovaudza mufaro waunawo nokuda kwavo. Hatina nzvimbo pano kuti tivadane kuno kuaritari. Hatitomborina kana nzvimbo kuno yekuzviita. Mari vakuropafadzei, mweya mizhinji yakawanda. Zvino munoziva maererano neshoko raMwari kuti chii chaitika kudenga panguva ino. Ngirozi dziri kupembera, mireza mitema yaSatani yakundwa, yadzikiswa, nokudzingirwa kunze. Uye ngirozi nemireza yayo yekukunda bichena zviri kubhururuka nemudenga maniri ano. Uye mabhero ekubwinya ari kurira, ari kumorira nemimhanzi apo mutadzi mumwe chete ari kuuya kuna Kristo. Ishe vanopafadzwe nokurumbidzwa nokusingaperi.
Oh,
zvangu ini. Ndinongotenda kuti tave kuzova neshumiro chaiyo yekupozwa iye zvino. Hongu, api, makati omunamato. Ini pashumiro ino, ndinotora mweya yose iri mumba muno, pasi pesimba rangu, kuti Mwari vawanirwe mbiri. Chikonzero chandinozvitaurira zvinoisa zita raJesu Kristu pamusoro peungano yose. Kana Satan akatanga kuita zvomusara, munozoona zvinoitika. Vanogona kuzobuda vakavatakura nepamusiwo kunze kwenyika ino. Munoona, zvino saka munofanira kuteerera, musasimuke muchifamba-famba. Garai panzvimbo imwe, zvirwere izvi zvinobva kune mumwe zvichienda kune mumwe. Munoziva, vadzidzi veBhaibheri, kuti ichocho ichokwadi. Maona, hatisi kutamba nokunamata zvino, uye handidairire zvichaitika kune vasoropodzi kana vasingatendi. Zvinzwei, ndinotaura nemuzita rake. Zvino mutumwa waJehovha ari pedyo. Ndinovimba kuti Mwari vacharatidza rumuko rwemwanakomana wavo. Zvino chiswederai pedyo. Ndinofunga, hanzvadzi, iwe neni takamira pano pamwe chete kuti hatizivani mumwe nomumwe. Ini handikuzivei, handisati ndambokuonai, asi Mwari vanotiziva tose tiri vaviri. Munongori munhu aunzwa kubva muungano, vamwe vavo vakupai kadhi remunamato, rangarini nhamba pariri, mangowana nhamba yenyu, ndokudanwa, zvino muri pano. Zvino hausungiri kunge uine kadhi remunamato, wese agere muungano, chingotanga kunamata, muone kana mweya mucheni usiri mumwe chetewo maniri ano, uyo uri pakereke, uri waiva pana Jesu Kristu. Muone kana usiri iwo. Kana usiri iwo, kana usiri iwo, ndinenge ndatsveyamisa evhangeri kwamuri. Zvadaro, ndinobva ndava chapupu chenhema chirumuko. Kana Mwari vakazvisimbisa kuti ichokwadi, zvino ndinenge ndataura chokwadi, uye Mwari vanenge vati ichokwadi. Zvino mudzimai ari pano, handimuzivi, handina kumbomuona muupenyu hwangu. Iye haana kumbondiona, tinofungidzira. Tangosangana pano, ndizvozvo zvoga, handimuzivi, Mwari vanomuziva. Zvino apo Ishe wedu Jesu waive pano, vakataura nemudzimai pane imwe nguva, vakanga vasina kumbomuona muupenyu hwavo, akanga ari kuchera mvura pane rimwe tsime. Zvino vakati, ndipewo mvura yekunwa. Zvino ndokutaura naye kwenguva yakareba zvakakwana, kuti vakwanise kubata mweya wake. Zvino ndokumuudza paiva nedambudziko rake. Zvino mudzimai akati, saka ndiri kuona kuti muri muprofita. Zvino Jesu akati, zvino zvandinoita, nemiwo muchazviita, kusvika kumagumo enyika. Mumwe murume akauya mumutsara wake wokunamatira. Pane imwe nguva, aiva murume akarurama. Akati, uri muKristu, munhu wakanaka, munhu anoremekedzwa. Iye akati, ko makandiziva riini, Rabhi, kana kuti mufundisi, mudzidzisi, sokuzvidudzira kwaungaite. Vakati, Firipi asati akudana, pawanga uri pasi pemuti, ndakuona, nemamwe mashoko, wanamata usati wauya kumusangano, uye ndakuona uchizviita. Akati, ndimi mwanakomana waMwari, muri mambo weIsraeri. Zvino kana Jesu akamuka kubva kuvafi, zvino anoita zvimwe chete. Zvino ungano, iye zvino ave pano, mutumwa waJehovha, wave kuzviziva zvino, kuti pane zvichangoitika iye zvino uno. Hachisi chokwadi here? Ichokwadi. Iri pano. Zvino kukupodza, handikwanise. Haugoni kuvanza upenyu hwako, nokuti hausi muhupo hwehama yako, uri muhupo hwake. Hachisi chokwadi here? Uye unomutenda nomwoyo wako wose kuti Mwari vatitumira kuno kuzoedza kukubatsira. Pamusoro pokurwara, iwe pachako, une mudikanwi ari kurwara. Murume wako, ari pakatsemuka, haana here? Hongu, mose muri vaviri, mapodzwa. Munogona kuenda kumba zvino, Mwari vave nemi, pamwe nekukuropafadzai. Mwari vakuropafadzei, hanzvadzi. Kutenda kwakareruka, kwabata pamwe nokupodza mudzimai. Uyai, makadini hanzvadzi. Ndinofunga kuti hatizivane. Hatizivane. Zvino ndinongori hanzvadzi yenyu, nokuda kwemwana wenyu, mucheche. Ndizvo zvamavinga pano. Mumvuri wakasviba, wakarembera pamusoro pemwana. Chirwere chake hachirapike, sokutaura kwavana chiremba. Munotenda here kuti anondizarurira dambudziko remwana? nemoyo wenyu wose munozvitenda. Pakava nechimwe chiitiko chemuchipatara. Mwana akabva oparetwa, uye zviri nechemumatumbu, uye zvinoita sokunge pane bvupa kana chimwe chinhu ipapo chakakanganisika. Uye mwana ane chitaka chakazvimba iko zvino. Hachisi chokwadi here? Ichokwadi handiti. Zvino anga asiri ini ataura izvozvo. Kwanga kuri kuzvipira kuzere kuna Jesu Kristu. Zvino upo hwake huri pano. Iye zvino chinhu choga chandinogona kuita kukumbirira mwana wako kuna Mwari. Munogamuchira kupona kwemwana. Kristu mwanakomana waMwari, ivaiwo nengoni pamwana uyu ari kufa. Dai akapodzwa iwo manheru ano. Itai Ishe Jesu kuti maropafadzo enyu auye pamusoro pake zvino anozopora. Nokuti ndazvikumbira nemuzita raJesu Kristu. Amen. Mwari vakuropafadzei amai. Itai kuti ndizonzwa nezvemwana. Kuti chii chinenge chaitika. Muri kuzoona mutsauko paari mumaawa 24 anotevera. Zvino murangarire zvandakakutaurirai. Uyo anoziva zvakambovapo, anoziva zvichazovapo. Zvakanaka. Uyai amai. Muri kutenda nemwoyo wenyu wose. Munotenda here kuti Ishe Jesu Kristu vari pano kukupodzai nokukuitai kuti muite zvakanaka? Munotitenda here semuranda wake? Muri kuzvinzwa kuti muri muhupo hwechimwe chinhu chisiri munhu, ndiwo mweya wake. Ungano inogona kutadza kunzwisisa izvi, asi tarisai zvinenge zvichiratidzika pachiso chemurwere paanofamba achiswedera pano. Kwete nokuda kwekuti ndini handinei nechekuita nazvo, ini ndinongori inzwi. Asi mudzimai uyu pano kana vamwe vose vanonzwisisa nokuziva kuti pane chimwe chinhu chemweya pano, uye munogona kuchiona sechishamiso. Chishamiso chiiko? Chimwe chinhu chisinganzwisisiki. Zvino mudzimai uyu handimuzivi, uye ini kumudzimai hatizivane. Kekutanga muupenyu hwedu kusangana zvichida. Asi Mwari vakatiriritira tose kubvira patakabarwa. Amai, munotenda here kuti Ishe Jesu mumwe chete akataura nemudzimai patsime uyo wandamiririra pano manheru ano kuti mazana matatu kana kuti vanhu zana nevatatu vamugamuchira semuponesi? Munotenda here zvino kuti vanoziva mwoyo wenyu nokuziva zvose zvamakaita? Kana vakatizarurira zvamuri kushuvira zvino, muchazvigamuchira here? Neurosis, ndizvo here? Munotitenda here zvino? Zvino hechino yechimwe chinhuzve, mune hanya pamusoro pomumwe mudikani anova mukomana. Zvino mukomana uyu ane dambudziko remwoyo, uye inhengo yekereke iri muno muLouisville, kereke Baptist. Chiendai. Ishe Jesu vakuropafadzei uye vagokupai chishuwo chemwoyo wenyu. Amen. Ingoremekedzai, gamuchirai, tendai. Iye zvino ndinoona mudzimai, mudzimai wechitema agere ari kunamata, ane dambudziko reitsvo. Hamuchisina zvino amai, kutenda kwenyu kwakuporesai. Simukai. Mwari vakuropafadzei. Chingotendai nemwoyo wenyu wese, zvino muchava nazvo.
New Testament religion. Amen.
Mweya mutsvene, chinamato chemutestamende itsva. Amen. Unotenda kuti BP ichakusiyai? Changamire. Mugere apo makanditarisa. Hongu, zvakanaka. Munogona kuva nazvo. Mwari vakuropafadzei. Chingomutendai. Ivai nokutenda hanzvadzi. Makagara apo makatarisa kuno, muri kunamatawo zvakare. Mune chimwe chinhu chisina kuita zvakanaka pauro penyu, hamuna here? Mugere uko kumashure shure, seri kwekasikana ako. Munotenda here kuti Mwari achakupodzai? Mudzimai muduku agere apo. Ugere apo, uri kunamata kuti nditaure chimwe chinhu kwauri. Ndinoziva kuti chinhanho chepauro pako. Hauri kadhi rokunamatirwa. Unongoda chauinacho, kutenda. Unogamuchira here kupodzwa kwako zvino? Mwari vakuropafadze. Iwe chienda kumba, unopora zvino. Amen. Ivai nokutenda. Tendai nemwoyo wenyu wose. Jesu Kristu achaita kuti zviitike. Oh, ndinomuda. Hamumudiwo? Zvakanaka. uyai changamire. Divai nokutenda muna Mwari. Tendai nemwoyo wenyu wose. Mwari vachaita kuti zviitike. Makadini changamire. Wanga uri here mumwe avo vasimuka mamidzi mashoma apfuura. Ndiri kuona kuti pachine chiedza chakakupoteredza. Wagamuchira Kristu semuponesi wako. Uri kutambudzika nechidano chekuhuta-huta. Ndizvo here? Wanga uine tsika yakaipa kuputa fodya. Mwari havadi kuti udaro. Zviri kukuvadza tsinga dzako dzemanzwiro omuviri. Zvokuita kuti udaro. Hachisi chokwadi here? Uri kuda kuti zvipere. Iwe siya fodya. Iwe wasiya zvose. Jesu Kristu atobata muviri wako kare. Uye uchazopora pamwe nekumushumira. Unotenda here zvino? Kuitira kuti ugoziva izvi. Haugari muguta rino. Unobva kunze kweguta. Handizvo. Unobva kuIndiana, wayambuka Rwizi, unobva muguta rinonzi Greensburg, kana zvimwewo zvakadaro. Indiana, ndizvo here? Zvino wapora. Hongu, zvino unogona kuenda kumba, unopora. Mwari vakuropafadze. Ungano, ivai nokuremekedza, ivai mumunamato, ivai muri kutarisira kuti Mwari varopafadze pamwe nekupodza.
Amen.
Ivai nokutenda muna Mwari. Iwo wakagara apo, mudzimai, wakasimudza mumwe wako sezvizvi, uri kurwara ne, unotenda here kuti Mwari vachakupodza iyo BP yakaderera yauinayo. Unozvitenda here? Hongu, unotenda kuti ndiye, simuka netsoka dzako zvino, ugozvigamuchira. Zvichakusiya, uye unogona kuenda kumba, unopora. Unoti chii chaiita zvakadaro? Jesu Kristu mumwe chete akatendukira kumudzimai aiva nechirwere chokubuda ropa ndokuti kutenda kwako kwakuponesa. Akati anoziva zvinhu zvose uye anozvizarura sokuda kwake. Zvakanaka. Unzai murwere wenyu. Ivai nokutenda. Makadini changamire. Munonditenda here kuti ndiri muranda wake? Munotenda here kuti muri muhupo hwake? Kwete hama yenyu. Asi muriziva kuti pane chimwe chinhu chiri kuitika. Mumwe munhu ati ndanga ndiri kuverenga pfungwa dzako izvozvi. Handizvo. Jesu Kristu akaziva pfungwa dzavo. Ndizvo here? Vanhu havasi kufunga pamusoro pezvivi zvavo uye nezvinhu zvavakaita. Ndimweya mutsvene. Zvakanaka. Tarirai kuno changamiri. Mugotenda. Hatizivane here iwe neni? Hatizivane. Pamwe hatina kumboonana muupenyu hwedu hwose. Musangano unooga. Zvadaro, kana paine chimwe chinhu pamusoro pako, kana chipi hacho, urwere hwako kana chipi hacho, Mwari ndivo voga vangatoziva. Kana ndiri ini, handizivi. Asi ndiri kukuona uchiendwa newe kuchipatara. Uchangobva muchipatara. Pane chisina kuita zvakanaka neropa. Zvizenga zviri kupamuka kanawo zvimwe. Uye wakambova, ndiri kukuona uri mumubhedha. Uye panoita sechimwe chinhu chakarembera pedyo newe. Chimwe chinhu chinenge bhotoro neropa. Iropa. Ndiri kuona potsi, piri, tatu, china, shanu, tanatu. Uchangowedzerwa ropa kanomwe. Ichokwadi here? Ichokwadi. Une mudzimai ari kurwara. Ane gomarara rearthritis nedambudziko rechitaka. Ndizvozvo here? Uye iwe hausi vemuguta rino. Wabva kumusoro kweRwizi. Wabva kuCincinnati, Ohio. Zita rako ndi Begaus. RP ndiwo mavara ekutanga emazita ako. Dzokera kumba unopora. Jesu Kristu akupodza. Ivai nokutenda muna Mwari. Kumuudza zita rake. Ko Jesu Kristu haana here kuudza Petro? Iwe ndiwe Petro. Zvino ivai nekuremekedza. Vashamwari, zviratidzo zvinokuita kuti uri kutike zvikuru. Manga muri mumisangano svondo rino. Zvino munoziva zvandiri kutaura. Chingovai nokutenda muna Mwari. Tendai. Zvino panga paine chimwe chinhu. Mirai zvishoma. Ndiri kuona mudzimai mberi kwangu. Kwete, nde uyu mudzimai agere ipo pano kwekupedzisira. Uri, handiwe, mumwe munhu anoratidzika zvakasiyana. Mudikani ari muchipatara. Uye ane kenza. uye mudzimai zvino ari muchinhano chokufa muroora wako ndizvo here kana zviri izvo simuka netsoka dzako iye zvino ugamuchire kupodzwa kwemuroora wako ari muchipatara ishe jesu kristu uyo anoziva zvose nezvazvo zvakanaka hanzvadzi iwe uri kuuchira nemaoko ako uchipembera wanga uine chimwe chinhu changa chakakanganisika mumaoko ako wanga usina here zvakanaka apodzwa zvino unogona kuenda kumba uye iwe ugere pedyo naye apo wanga uine matombo munduru wanga usina here mudzimai ugere apo simuka netsoka dzako unogonawo kuenda kumba zvakare unopora akusiyai nemuzita raishe jesu kristu ingotendai zvinhu zvose zvinogoneka kune avo vanotenda ivai nokutenda muna mwari unzai mudzimai unotenda here mudzimai pauri kuuya unogamuchira jesu semuponisi uye nokundigamuchira semuprofita wake saka kana zvakadaro uye ini ndapupura pamusoro perumuko rwajesu kristu uyo akamira ndokutaura nemudzimai patsime aiziva chaizvo izvo zvaimunetsa akati enda unotora murume wako mudzimai akati uyai muone murume andiudza zvose zvandakaita haana kumuudza zvose zvaakanga aita asi aiziva sekuzarurirwa kwaaiitwa nababa zvose zvaakamboita ndiye here ishe jesu mumwe chete akamuka kuvafi wakambova netsaona yemotokari kwete une chimwe chakaita sekunge wanga uri mweya mutsvene ndiwo wauri kutsvaka rubhabhatidzo rwemweya mutsvene ndizvozvo chaizvo uye une ndanga ndamboona chimwe chinhu une bp zvakare handizvo mirai zvishoma chiratidzo chauya pamberi pangu mudzimai agere apo ari kunamata ndiwe zviya wanga uine wakakuvadzwa tsoka yako hauna here wakaita tsaona ndokukuvara tsoka yako ndizvo here uye une dambudziko reitsvo ndizvo here uyai iko kuno pamwe nemudzimai mose muri vaviri muri kuzopodzwa jesu kristu hareruya ishe jesu vanobwinya vasingaenzariswe navo avo vaponesa mweya wako nguva shoma ichangopfuura vari kusimbisa uvepo hwavo amen teererai pane zvamarekodha pamatepi mugoona kana zvaanotaura chisiri chokwadi ivai nokutenda muna mwari tendai zvinhu zvose zvinogoneka kune avo vanotenda zvakanaka billy ndiye murwere wako here munze kuno kutenda nemwoyo wako wose une mudikani ari mudambudziko zvakare hauna here haasi muguta rino zvakare anoita sekunge ane kakugwina chinenge chirwere chest vitus dance ndizvo here uye vanogara muguta uko kune rwizi iguta guru uye pane rwizi runopfuura nepadivi paro uye pane zvakawanda ist louis ndizvo here ndizvozvo uye une imwe hama zvakare inova hanzvadzi yako kanawo zvimwe uye anobva munyika ine zvikomo mairi miti inogara yakasvibirira iye akansas uye ane dambudziko remwoyo chienda wapiwa zvishuvo zvako najesu kristu mwanakomana wamwari ngatiitei ishe jesu kristu ngaarumbidzwe uyo wakamuka uyo wakabva pakarivhari ivai noruremekedzo musafambe-fambe mirai zvishoma tichavhara maminitsi mashoma musafambe-fambe zvakadaro zvinondikanganisa ndiri kuva pano manheru ano ndakatarisa ivai noruremekedzo regai mudzimai auye unotenda here kuti unogona kupora nokutenda zvino bundu iro rinogona kupera usina kuoparetwa unozvitenda here nemwoyo wako wose unozvigamuchira here iye zvino nemuzita najesu kristu ngazvive kwauri sokureva kwekutenda kwako Amen.
Sir, sitting there, the red town.
Changamire mugere apo. Makapfeka tai tsvuku. Muri kurwara netsinga yakatsemuka. Munotenda here kuti Ishe Jesu vanokupodzai? Munozvigamuchira here? Munobva kunze kweguta zvakare. Ndiri kukuonai muchibva nechekumusoro kwerwizi zvakare. Cincinnati. Handizvo here? Zvakanaka. Apo muri vaviri muri kushanda. Muri vaviri. Simukai netsoka dzenyu izvozvi. Mugopodzwa nezita raJesu Kristu. Mwari vakuropafadzei. Zvakusiyai. Endai kumba. Porai. Uya mudzimai. Uine kutenda. Unotenda here kuti dambudziko rechidzimai rakusiya? Unogamuchira here Jesu Kristu semupodzi waro zvino? Wanga huri hurwa hwakabuda. Uye hungadai nokukasika hwakavakenza. Asi kutenda kwako kwakuponesa. Zvino chienda. Upe Mwari kurumbidzwa nekuda kwazvo. Uye uchawana nechose chaunokumbira. Uyai changamire. Muchitenda nemoyo wenyu wose, kana Mwari vakazarura zviri dambudziko renyu, munogamuchira here kupodzwa kwenyu? Dambudziko remoyo, ndizvo here? Unotenda here kuti anokupodza iye zvino? Saka anozviita, kutenda kwako kwakupodza. Chienda, uve murugare rwaMwari. Uya, mudzimai, unotenda here kuti Mwari vachapodza mwana uyo pandiri kuuya papuratifomu? Ane dambudziko reitsvo. Chienda zvino. Jesu Kristu anopodza akakomana kaduku nemuzita raJesu Kristu. Amen. Wanga uri kuhuta huta. Zvabva pauriwo zvakare. Mwari ave newe. Munomutenda. Ivai nokutenda muna Mwari. Uri kuda kupora chinano chemuchipfuwa. Unotenda kuti Mwari vanochipodza. Kana uchichitenda nemoyo wako wose, simuka netsoka dzako mudzimai. Gamuchira kupodzwa kwako, Mwari vakuropafadze. Unogona kuchienda kumba zvino, unopora. Zvakanaka, unotenda here nemoyo wako wose, ungagamuchira here kupora kwako, kana Jesu Kristu achitaura, ozarura dambudziko rako. Ini newe hatizivani. Asi anoziva dambudziko rako, une dambudziko rechidzimai, remadzimai, muchibereko nejeko. Zvinochienda, Mwari vakupodza, kutenda kwako kwakuponesa, mudzimai, nemuzita raJesu Kristu. Ngatiti, Mwari ngarumbidzwe. Mumwe nomwe wenyu anogona kupodzwa panguva ino, kana mukatenda. Zvino mudzimai, mira pauri ipapo, tarisa kuno, ungano yose iyi. Vazhinji vavo vanorwara nokuhuta-huta. Dzimwe nguva unombofunga kuti wave kurasikirwa nepfungwa dzako, haudaro. Unohuta-huta zvikuru, munguva shoma yapfuura, wakadonedza chimwe chinhu. Raiva dhishi kana chimwe chinhu. Waingo chifamba uchienda naro, asi zvino Jesu Kristu akupodza kubva kwazviri. Uye iwe uri kuzviziva. Zvino chienda zvako munzira yako uchipembera. Zvino nemuzita raJesu mwanakomana waMwari, ndinodenha mutendi wose ari muno kuti atende kuti ichi ichokwadi. Munozvitenda here? Saka zvino, kana ichi chiri chokwadi chaMwari chakasimbiswa, ndinzwei. Isai maoko enyu pamusoro pomumwe nomumwe, pandinenge ndiri kukunamatirai, uye ndinoda kuti munhu wose ari muno zvino kuti agamuchire kupodzwa kwake. Mwari samasimba, ivaiwo nengoni kune vanorwara nevanoshayiwa. Ndimire pano zvino kamuri ino yose, iri kuita kunge shongwe huru imwe chete yechiedza zvino. Ndichiziva kuti pane mumwe amire pedyo, akandibata nemaoko ake, akaiswa pamusoro pemahengechefu. Aropafadzei Ishe, kuti varwere vagopodzwa. Vanhu vose ava vane zvishuwo vari pano, vakaisa maoko nezvanza zvavo pamusoro pemumwe nomumwe. Dai simba, nzira yakapiwa naMwari, mwanakomana waMwari, Musimba rake guru nokubwinya richaire nepamusoro peimba ino semhepo huru ine simba iri kuvhuvhuta uye rigopomera chirwere chose nokudzinga mweya yose yakaipa. Zvino ndinotsiura Satani nokupupura kukunda pamusoro pake iko zvino. Zvinobuda Satani muvanhu ava nemuzita raJesu Kristu. Zvino regai munhu wose ari muno anotenda kuti Jesu Kristu anomupodza vasimuke netsoka dzavo vagopa Mwari kurumbidzwa nemuzita raJesu Kristu. Mwari nemuzita raJesu Kristu vanogamuchira zvino kupodzwa kwavo.